This message, The Uniting Time and Sign, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August the 18th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo I, nguva yekubatana nechiratidzo, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa svondo manheru, 18 Nyamavhuvhu, 1963, pa Branham Tabernacle, muJeffersonville, Indiana, USA.
Good evening. Privilege to be here tonight and stand in this place. This morning, coming down the road, I've been all praying and waiting on the Lord. And coming down the road, I turned on a radio minister, Brother Smith, a colored brother. Did y'all hear him this morning, any of you? Up at the
Manheru akanaka, mukana wakanaka kuva pano manheru ano, ndakamira panzvimbo ino. Ini mangwanani ano ndichiuya ndichidzika nemugwagwa, ndanga ndaenda kunonamata, ndakamirira pana Ishe. Zvino ndichiuya ndichidzika nenzira, ndabatidza pamushumiri weparedhiyo, hama Smith, hama yechitema, mavanzwa here mose mangwanani ano, mumwe wenyu, kumusoro uko ndinotenda kuOhio.
Someone must tell me about him preaching and said, "You're turning him on." I just happened to get him this morning, and he was certainly telling about how that sin was abounding in the world today, and he was.
Mumwe munhandu dzapamusoro pake achiparidza uye ndokuti munofanira kumubatidza saizvozvo. Zvangoitika kuti ndamunzwa mangwanani ano. Zvino anga achinyatsotaura zviro kwazvo pamusoro pekuti chivi chatekeshera munyika nhasi uye iye anga.
And I turned over a little farther station from that and come down and heard another time I got down here. I was about ready to see if it wasn't too late to come to church this morning when I got in. So we're very indeed privileged to be here tonight and serve in the service of the Lord.
Zvino ndatiende mberi imwe nhepfenyuro kubva ipapo kudzika ndokunzwa imwe. Nguva yandazosvika zasi kuno ndanga ndagadzirira kuona kana ndisina kunonoka zvekutadza kuuya kuchechi mangwanani ano pandapinda. Saka tine mukana mukuru chaizvo kuva pano manheru ano uye kushumira mubasa rashe. Zvino ndichitaura pamusoro pehama Neville nemaridzo rimwe zuva kumudzimai mudiki uyu, hanzvadzi yedu ichangobva pakati pedu, aiva tese tinoziva kuti aiva ani, ndihanzvadzi Weaver.
And thinking about a man here being baptized tonight, I baptized her in this pool when I had to bring her here in a wheelchair. She was dying with cancer, and she just had that night to live. The doctors didn't give her up. She's going to die the next morning.
Zvino kufunga pamusoro pemurume pano, ari kuzobhabhatidzwa manheru ano. Mudzimai, ndakamubhabhatidza mudziva rino apo ini, vakatoita kumunza kuno ari muwheelchair, akanga ava kufa nekenza, uye aingova neusiku ihwohwo kuti ararame. Vana chirimba vakanga vatadza kumubatsira zvachose aizofa mangwanani aitevera.
I went into her home and tried to speak to her about divine healing, and she just kept repeating, "I'm not worthy that you come under my roof." She said, I'm not worthy for a minister to be in my house. She said, "I'm a sinner." But she said, "Sir, I don't want to die like this."
Zvino ndakaenda kumba kwake ndikaedza kutaura naye pamusoro pekupodza kwamwari. Zvino iye aingoramba achidzokorodza kuti handina kukodzera kuti muve mumba mangu. Akati, handina kukodzera kuti mushumiri apinde mumba mangu. Akati, ndiri mutadzi. Asi akati, changamire, handidi kufa sezvizvi.
And so Grace Weber up here took me down. I just come in tired from the meeting. And there, when I was praying for her and read the scripture to her, and she got saved.
Saka Grace Weber, kumusoro kuno, akandiendesa zasi ikoko, ndakanga ndichangodzoka, ndakaneta kubva kumusangano. Zvino ipapo pandakange ndomunamatira, ndikamuverengera rugwaro, akaponeswa.
Then she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. She just, something happened to her. And while they were shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop, coming back. I said, "Oh, it's going to be all right now." And that's 18 years ago. And she's been a jump ahead of that cancer all along.
Ipapo aitotadza kusimudza ruoko rwake mudenga asi aida kukwazisa ruoko rwemunhu wese akangova chimwe chinhu chakaitika kwaari. Zvino pavaikwazisana maoko, ndakaona chiratidzo chake achienda kuchirugu cheoko nekudzoka. Ndikati, zvakanaka, zvichanaka zvino. Zvino makore gumi nemasere apfuura, zvino ainge akasvetuka mberi kwekenza nguva yese yapfuura.
She died, never died with no cancer. She had a heart attack. He killed her. They had her on oxygen. She died in a heart attack.
Kana akafa, haana kumbobvira afa nekenza. Akarwara nemwoyo, zvikamuuraya. Vakamisa mweya wekufema. Akafa nechikonzero chemwoyo.
Then, I think in just at the last one, the people were going out and they sang, then Jesus came. That's exactly what happened. He came and spared her life for those 18 years. And I thought, how appropriate that. Woman probably didn't know she was doing it like that, right. And she might have, but just how appropriate it was to have that part there. Then Jesus came.
Zvino zvadaro, ndanga ndichifunga kungoti pakupedzisira vanhu pavanga vave kubuda vaimba, zvino Jesu akauya. Ndizvo chaizvo zvakaitika. Akauya ndokuponesa upenyu hwake kwemakore gumi nemasere iwayo. Uye ndafunga kuti zvakanyatsofanira zvakadini mudzimai iye zvichida haana kuziva kuti aizviita saizvozvo. Zvadaro zvakare, anogona kudaro, asi zvakangonyatso kufanira kuti inge iine chikamu ichocho ipapo. Zvino Jesu akauya.
That's a little bit before I hope my great set in for me. I get real nervous. This morning I was so twisted up. I went up to pray and I'm home back here with the family just up from Arizona. And I'm so the kid is getting school.
Zvino ingova pfupi, ndinovimba misangano yangu mikuru isati yatanga. Ndinohuta zvikuru. Mangwanani ano, ndanga ndakavhiringidzika. Ndaenda kunonamata. Zvino ndiri kumusha shure kuno. Muri ndichangovaendesa kuArizona. Uye ini kuitira kuti vana vaende kuchikoro.
And I'm back here just to kind of relax, go hunting. With Brother Woods and a bunch of the brethren here to go out hunting for this coming week. We're going down in Kentucky.
Zvino ndadzoka kuno kuti ndingoita sokuzororera kuenda kunovhima nehama Wood neboka rehama kuno kuenda kunovhima vhiki rino riri kuuya. Tiri kuenda zasi kuKentucky.
And I was been that just happened to come in the day that Miss Weaver died. And it's just right I could be here and help Brother Neville and that funeral.
Zvino ndaive ndakapinda zvakangoitikawo kuti ndakapinda zuva iro Mai Weaver vakafa. Uye zvakangonaka kuti ndaikwanisa kuva pano nekubatsira hama Nevo pamariro iwayo.
And I do not try to say too much about it or, you know, around people complaining. Although I think one of the hardest things is to see a man or a woman that's constantly complaining. I've always thought God keep me from it. See, that weakens faith all the time, you know.
Zvino handisi kuedza kutaurisa zvakawanda pamusoro pazvo. Munoziva, pane vanhu vanonyunyuta, nokuti ndinofunga kuti chimwe chinhu chakaipisisa kuona murume kana mudzimai anogara achinyunyuta. Ndakagara nichifunga kuti Mwari ndichengetei kubva kwazviri. Munoona kunoshayisa kutenda simba nguva dzese. Munoziva,
I know as they get older, each one of us, we're going to get something happen. And I know those little things are going to keep accumulating. That's as you get older, they just got to.
Unongo, kana, iwe, dinoziva kuti pavanoramba vachikura, mumwe nemwe wedu, tiri kuzowana chimwe chinhu chichaitika, uye chimwe chinhu choitika. Zvino dinoziva kuti, zvinhu zvidiki izvozvo, zvicharamba zvichiungana, ndipo apa unenge uchikura, zvinongofanira kudaro.
But I think one of the most horrible things is for Satan to crown some person's life, a crabbed old man or an old woman, you see.
Asi chandinofunga chakaipisisa pane zvinhu zvese, ndechekuti Satan ape korona upenyu hweumwe munhu, arawa yakakombama kana chemberi. Munoona?
I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it as my burdens and get to a spot to where I want my life crowned. The glory of God, the long-suffering gentleness, peace, and meekness, and filled with the Holy Spirit.
Ndinoimba kuti, handizosvika pakadaro. Ndinoimba kuti ndinogona kuitakura mitoro yangu, nekushika pachinano chekuti ndinoda kuti upenyu hwangu upfekedzwe korona yekubwinya kwaMwari, kutsungirira kwake, unyoro, rugare, kuzvininipisa nekuzadzwa nemweya mutsvene.
One of my main things that's always hurt me through my life has been a nervous condition that when I get so worn and I get real weary.
Zvino ini chimwe chezvinhu zvinonyanya kugara chindirwadza muupenyu hwangu idambudziko rekuhuta, zvekuti pandinoneta zvino ndinonyatsoneta.
I get kind of feel like nobody cares for you, and you're all you have it to. I just happen to have a real overdose of it, That gets real bad sometimes. I can't hardly, it's tension. That's what does it.
Ndinoita sekunzwa kuti hapana munhu anehanyira newe, munoziva, uye unenge waka munozviitawo zvakare, uye zvinongoita sekunge zvakanyanya kwandiri, munoziva, uye zvinonyatsoipa pane dzimwe nguva, uye handitombogona kushushikana, uye ndiko kunozviita.
I get to a spot then many times, especially so many of those visions, you see, it just gets me. I look at a person, I think, this is a vision. No, it isn't. Yeah, is it not? See, and you just don't realize what a price goes with that.
Zvino ndinosvika pakadaro nguva zhinji, kunyanya nezviratidzo zviya zvakawanda munoona. Zvinongondiwana ndinotarisa kumunhu ndofunga kuti ichi chiratidzo, kwete, handizvo hongu, handizvo here, munoona. Zvino hamucherechedzi mubhadharo unoenderana naizvozvo.
I'm 50 years old and I've done nothing for the Lord and I'm getting old and what's all of my...
Saka zvadaro unoshamisika, otanga zvino kufunga. Zvakanaka, uri zvino woenda parutivi woti, manje, zvino, chii chandaita. Hepano pandiri, ndine makore makumi mashanu okuberekwa, uye hapana chandaitira Ishe, zvino ndava kuchembera, uye chii, ini zvangu.
Then you get what they used to call the blues. Some of you brethren about my age remember what they used to call have the blues. Talk about it. Now I wonder what he meant. Now I sure know now what he meant.
Zvadaro unongwana kwataiti kuhundundika. Vamwe venyu hama dzazera rakanoita serangu munorangarira zvavaidana kuti kuhundundika. Baba vaisitaura nezvako uye ini ndaishaya kuti vairevei, asi zvino ndave kunyatsoziva zvavaireva.
You get the feeling that way, which is none of it true. It's just you, and you know it. See, you know it. Just you doing that.
Saka zvadaro, unowane manzwiro iwayo. Anova asiri echokwadi. Ungori iwe, unozviziva. Onai, munozviziva. Ndiwe unenge uchiita izvozvo.
So I was trying to quiet myself a little bit now and get ready for the big push that I hope coming soon. And then... I've got to go to New York right away, and to a meeting up there, campaign, and then down Shreveport, and then go back to Phoenix, and then come around the west of the south border of the United States.
Saka ndanga ndichiedza kuzvidzikamisa zvishoma zvino, nekugadzirira kusunda kukuru kwandiri kutarisira kuuya nengwaisipi. Zvino yapera, ndinofanira kubva ndatongoenda kuNew York pakarepo, uye ini, kune musangano kumusoro ikoko Mbuserere, zvinondodzika kuShreveport, zvadaro ndozodzokera kuPhoenix, zvinondotenderera nekumadokero muganhu wekuChamhembe weUnited States.
And they're making arrangements for overseas now to begin as soon as we can after the first year, maybe March, April, something like that, where we start in Stockholm or Oslo and go around the world if we can on this next tour.
Zvadaro vari kuita gadziro dzemiri kwamakungwa zvino kuti titange nekukurumidza kwatinokwanisa muchiri mekutanga kwegore zvichida kurume kubvumbi zvakada kudaro. Pamunotangira kuStockholm kana Oslo nekutenderera pasi rose kana tichikwanisa murwendo urwu runotevera.
And now I'm home kind of resting up a little bit to get kind of back to myself, kind of recuperated, and if the Lord willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky.
Uye zvino ndava kumba ndichizororera zvishoma kuti ndidzokedzane nekuita sekuvandudzwa, uye kana Ishe vachitendera ndichadzoka svondo inotevera kubva zasi kuKentucky.
Amen. And And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind, I'll try to have the service next Sunday if the Lord will.
Praise God.
And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here.
Yes,
sir. If he's just as willing about it as Brother Neville, I hope he is.
Zvino kana zvakanaka, zvichifadza Mwari, uye hama nevo vasinganetseki, zvakanaka, ndichangoedza kuva neshumiro sondo inotevera, kana Ishe vachitendera, zvino vachingotendera, sehama nevo, ndichange ndiri pano, hongochangamire. Iye, sokunge, kana vachingozvitendera sehama nevo, ndinotarisira kuti vanodaro.
Then I know I'm soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while, just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, see, and we can fellowship around it. Now, I've got quite a few of them, five or six that just come to me in the last few days.
Zvino munoona, ndinobva ndaziva kuti nguva pfupi, Ishe vachitendera, ndichabva pakati penyu kwechinguva. Zvino ini, dzinongova maridzo diki, pandinononga chimwe chinhu chidiki pamwoyo wangu, zvino ndonzwa kuda kuiratidzira kwamuri. Maona, kuti tiyanane pairi. Zvino ndine dzakati kuti, shanu kana nanatu, dzakangouya kwandiri mazuva mashoma pfuura.
I went a couple of days here squirrel hunting out here, and I get in the woods and take me a pencil and paper. See? Now, by the time it gets good in daylight, I back up against a tree somewhere. If I don't go to sleep, I start to pray, and then Lord will give me something. I start writing down little notes of it, you see?
Zvino ndakaenda mazuva mashoma, kunovhima tsindi mazuva mashoma kunze kuno. Zvino ndinopinda musango ndiine penzura nebepa. Maona, zvino panguva iyo kutanga kunaka nekuedza, ndinotsamira muti pane imwe nzvimbo. Kana ndikasabatwa nehope, ndinotanga kunamata. Uye zvadaro ini, Ishe vanondipa chimwe chinhu. Ndinotanga kunyora pasi manotsi maduku acho. Munoona.
You know what I mean when you get to yourself and then here I come in, write off on a tablet of paper, and then when I'm called on, I'll out and get my tablet and go look into it and see what I can start to see. That's what happened just now.
Amen.
Munoziva zvandiri kureva. Paunobengenuka, zvino iwe, zvadaro ndinodzoka, ndozvikoponora zvese pabhuku remapepa. Zvino pandinoshevedzwa, ndinomhanya, ndotora bhuku rangu, ndoripenengura kuti ndione chandinogona kutanga. Maona, ndizvo zvaitika iko zvino.
So now, I want to, if the Lord's willing to speak, just I'm trying to cut down them big long messages, you see, or it takes you hours. Now, the Lord helped me do a pretty short job of it in Chicago the last night there, about 30 minutes.
Saka zvino, ndinoda kuti, kana Ishe vachitendera, kungotaura, ndiri kuedza kugadzira, kupfupisa maridzo huru, dziya dzakareba. Maona, pazvino kutorera maawa, uye Ishe vakandibatsira kupfupisa basa racho kuChicago usiku hwekupedzisira ikoko, maminitsi angaita 30.
Somebody come around and said, I didn't think it was in you, but you did it, so. 30 minutes for about 2.5 hours or three, you know. So, maybe I can hurry up tonight, get a little practice, not hold you too long.
Zvino mumwe munhu akauya, ndokuti, andina kumbofunga kuti zvaiva mamuri, asi mazviita. Saka, maminitsi 30 kubva kumaawa 2.5, kana 3, munoziva. Saka zvichida, ndinogona kukurumidza usiku huno, ndimbowana kudzidzira, kusakuchengetai kwenguva refu.
God bless you. No matter where you ever go, there'll never be a place like the tabernacle.
Amen.
It's home, sweet home.
Mwari akuropafadzei. Zvisinei kuti waenda kupi, hakungazombova nenzvimbo yakaita setabernacle ino. Pamba panotapira.
And I'm in sympathy with the Weaver family, with this precious colored brother that died. I prayed with him a little while before he went. And a fine character, and he's at home with God now, and it's all over, and he'd have to go anyhow, and we all know that.
Zvino ndinonzwira urombo mhuri yekwaWeaver, uye nehama iyi yechitema yakashaya. Ndakanamata navo kwechinguva chidiki vasati vafa. Vaiva nehunhu hwakanaka. Zvino vari kumusha naMwari zvino. Uye zvose zvapera. Zvino uchatofanira kuenda zvakadaro. Uye tose tinozviziva.
May the Lord rest their souls in peace and Someday we expect to join in a land yonder where there's no sickness, sorrow, death. Until then, let's just do everything we can for the gospel.
Saka isu, daishe vazoro zamuya yavo murugare, uye nerimwe zuva, tiri kutarisira kubatana kunyika iri mhiri, kusina urwere, kusuwa kana rufu. Isati yasvika, ngati ngoitai zvose zvatinogona kuvhangeri.
Speaking of tension, I was praying about this morning. What would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living.
Yeah.
It kind of encouraged me when I thought that.
Ndichitaura pamusoro pekushushikana, ndanga ndichinamata pamusoro pako mangwanani ano. Waizoitei dai waisava nekushushikana. Chingozvifungai, kushushikana chikamu chekurarama. Zvakaita sekundikurudzira pandakazvifunga.
If you had no tension, you'd be like a rag doll. You wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on.
Dai waisava nekushushikana, waiva sechimudhori chemachira. Ungadai usina manzwiro, hapana chawaigona kushanda pachiri.
Like a husband and wife. Maybe if she wants to do something and they're trying to work together, especially Christians, and the other wants, and then when you come together to you find out what she done, she found out, see, the tension really brings you closer together.
Semurume nemudzimai, zvichida kana mudzimai achida kuita chimwe chinhu, uye vachiedza kushanda pamwe chete, kunyanya maKristu, zvino mumwe achida, zvino pamunouya pamwe chete, unoona zvinenge zvaitwa nemudzimai, iye anoona, maona, kushushikana kunotokunza ipedyo pamwe chete.
And somebody tells you that, well, it said, just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the little husband went under some tension when you wasn't so good. Then when it's all forgiven, look how you feel about it. My, you've got to have tension. That's all.
Zvino mumwe munhu akakuudza kuti, zvino, oti chingofunga pamusoro pemudzimai mudiki uya, akasvika pakushushikana, kwakawanda, pawakanga usina kuita zvakanaka. Kana murume akasvika pakushushikana, pawakanga usina kuita zvakanaka. Zvadaro, kana zvose zvaregererwa, tarisa, uone manzwiro awakaita pamusoro pake. Ini zvangu unongo maona munofanira kuva nekushushikana ndizvo chete.
And you think of feeling. What if you didn't have any feelings, no pain or nothing? Was there be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you have no feelings, then one of your senses would be gone. See? So see, everything's just right anyhow.
Zvino chingofungai pamusoro pemanzwiro, kuti dai wakanga usina kana manzwiro api zvawo, pasina marwadzo kana chii zvacho. Dai pakanga pasina kurwadza zvachose, ungadai usina manzwiro zvachose. Maona, uye dai usina manzwiro, zvino imwe yepfungwa dzako ingadai sipo. Maona, saka munoona zvinhu zvose zvakangonaka zvakadaro.
So, God just give us grace to stand up to it, that's the thing.
Amen.
Just stand up to that grace and stand there and say, we know that when this life is over, the great one's on the other side where we're looking to go to.
Saka Mwari vakangotipa nyasha dzekuzvigamuchira. Ndiyo nyaya yacho. Kana tikagona kuzvigamuchira nenyasha idzodzo, tomira ipapo toti, tinoziva kuti kana upenyu huno hwapera, ukuru hwacho huri mhiri kwatiri kutarisira kuenda.
And now we remember that all these things, that attention, that some people try to introduce Christianity, as you're free from worry. You're not. You're free from tension. Oh no, you add tension when you become a Christian.
That's right.
Because you was kind of a flop-go, happy-go-lucky, whatever it was out there, not caring what you did.
Uye zvino ti, tinorangarira kuti, zvinhu zvese izvi, kushushikana. Zvokuti vamwe vanhu vanoedza kuzivisa chiKristu, voti wasunungurwa kubva mukunetseka. Iwe uri, kwete, auna, wasunungurwa kubva mukushushikana. Oh, kwete, unowedzera kushushikana, paunova muKristu, nekuti waimboita chero zvawada, waingoita zvinhu madiro, chero zvazvaiva kunze ikoko usina basa nezvawaiita.
But when you become a real Christian, every moment you're wondering, am I pleasing my Lord? If I could hear from him. It puts you on tension, puts you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing. That's the way you're looking at it. That's the way you're looking at it.
Asi paunova muKristu chaiye, nguva yose unenge uchingofunga kuti, ndiri kufadza Ishe wangu here. Dai ndainzwa kubva kwaari. Zvinokuisa pakushushikana. Zvinokuita kuti ugare wakarindira. Ndizvo zvinokuita zvauri. Saka mushire mazo zvese kushishikana chiro pafadzo. Anongova maonero aunozviita. Anongova maonero aunozviita.
See, if you just look the other side, there's another, no matter how thin you slice anything, it's still got two sides to it. See? So you want to see both sides.
Maona, kana kwangotarisa chete, rimwe divi, rine, hazvina basa kuti chinhu wachicheka kuchiita chitete zvakadini, unowana mativi maviri kubva pachiri. Maona, saka unoda kuona mativi ese ari maviri.
So tension, I think, oh my, it's, what's this tension? If I could have been born without this tension, well, if I wouldn't have had this tension, I wouldn't have been what I am. I wouldn't have been a Christian, perhaps.
Yeah,
it was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So it's been a blessing thing to me.
Saka, kushishikana, ndinofunga, oh, ini zvangu, ndiko, kushishikana uku chii? Dai ndakaberekwa ndisina kushishikana uku. Zvino dai ndisina kushishikana uku, ndingadai ndisiri zvandiri. Zvichida ndingadai ndisiri muKristu. Kushishikana uku kwakandiunza kuna Jesu Kristu. Maona, saka kwakava chinhu chiropafadzo kwandiri.
So then, as Paul said, as though when he had a tension or something other, he consulted the Lord to take it away from him three times. The Lord said, so all my grace is sufficient. He said, then I'll glory in my infirmity. Then when I'm weak, I'm strong. See, as long as it's to the will of God, all right.
Saka zvino sekutaura kwakaita Paulo, sekunge akanga ava nekushushikana, kanawo chimwe chinhu, kana chimwewo, akakumbira katatu Ishe kuti vakubvise pari. Uye Ishe vakati, Sauro wangu, Paulo, nyasha dzangu dzakakukwanira. Iye akati, zvino ndichazvirumbidza muutera wangu. Zvino pandinenge ndakarukutika, ndipo pandiine simba. Maona, kana chingova maererano nekuda kwaMwari, zvakanaka.
I consulted him one time when it used to bother me so bad, it scared me. And he told me about 8 or 10 years ago, he said, it'll never scare you again, and it never has did it.
Zvino, ndakamubvunza imwe nguva, pazvainditambudza zvakanyanya, zvakandivhundutsa. Uye iye akandiudza, makore angaita masere kana gume apfuura. Akati, hazvizombokuvhundutsa zvakare. Zvino hazvina kuzombobvira zvadaro, kwete changamiri.
I just feel it, but I know it's there, but I just go on because it don't scare me no more. So thankful for that.
Usa netseka nazvo. Ndinongo zvinzwa, asi ndinoziva kuti zviripo, asi ndinongoramba ndichienderera mberi, nokuti hazvichandityisa zvakare. Ndinotenda zvikuru nekuda kwazvo.
Now he can say it won't be no more, just as well as you won't be scared no more, so it's his will that it happens. So I just embrace it and say, thank you, Lord, I'll walk that way.
Zvino, aigona kuti, hazvichazodaro zvakare. Zvakangodaro zvokuti hauchazombovhundutswi zvakare. Saka kuda kwake kuti zviitike. Saka ndinongozvimbundira ndoti, maita henyu Ishe, ndichafamba nenzira iyoyo.
Now, let's bow our heads just a moment for prayer. Is there a special request for prayer? I see handkerchiefs are laying here. Raise your hand. Lord, bless each one of you children.
Zvino ngatikotamise misoro yedu kwechinguva tinamate. Pane chikumbiro chemunamato here chakasanangurwa. Ndinoona mahenge chepfu akaiswa pano. Simudza ruoko rwako. Ishe, ropafadzai mumwe nemumwe wevana venyu.
Our Heavenly Father, as we now approach thy great majestic throne of grace, because we've been asked to come, we're coming upon the bidding of Jesus Christ.
Baba vedu vekudenga. Patinoya zvino pachigaro chenyu chenyasha chikuru cheumambo, nekuti tashevedzwa kuti tiuye, tiri kuuya nekudana kwaJesu Kristu.
And we come with all of our cares and cast them upon him because he cares for us. What a great comfort that is to know that he cares for us. The great God of heaven, the creator, cares for us, his creation.
Zvino tinouya nezvishuwo zvedu zvose, uye tozvikandira paari, nekuti ane hanya nesu. Inyaradzo huru yakadini, kuziva kuti ane hanya nesu. Mwari mukuru wedenga, musiki, ane hanya nesu, zvisikwa zvake.
We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living, when there seems to be able to draw comfort from nothing but your word. That's our consolation, is your promise.
Tinofara zvikuru nekuda kwazvo Ishe. Inyaradzo yakadini munguva dzino dzatiri kurarama. Pazvinoita sekunge hapana kumwe kwekuwana nyaradzo kunze kweshoko renyu. Ndiyo nyaradzo yedu, ivimbiso yenyu.
And in your promise, you said, make our request known. And if you'll ask anything in my name, I'll do it.
Uye muvimbiso yenyu, makati zivisai zvikumbiro zvenyu, uye kana muchikumbira chinhu muzita rangu, ndichachiita.
And all these great promises, ask and you shall receive. Say to this mountain, be moved. Don't doubt and it'll be moved. All these promises, and we can draw from that. This what we are asking for.
Uye vimbiso dzose huru idzi, kumbira uchapiwa, iti kugomo iri, famba, usingapokane, zvino richafambiswa. Vimbiso dzese idzi, zvino tinogona kutora kubva imomo chaizvo zvatiri kukumbira.
Hands went up. They need something, Lord. Thou knowest their need. Supply, Father. I place my prayer with theirs before thee. My hand up with theirs.
Maoko asimudzwa. Anoda chimwe chinhu, Ishe. Imi munoziva chishuwo chavo. Chizadzisei, Baba. Ndinoisa munamato wangu newavo mberi kwenyu. Ruoko rwangu mudenga neavo.
Here lays upon this desk, your handkerchiefs laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith. Lord, it seems to be just a, something that you've blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever it goes, something about praying for the sick.
Epano pa deskirino, parere machira. Oh, vanhu vane kutenda zvakadini. Kutenda kwakasimba, Ishe. Zvinongoita sechinhu chamakandiropafadza nacho. Kugona kunamatira vanhu vanorwara. Kwese kwese, chero kupi zvako, kwese kwandinoenda, chimwe chinhu pamusoro pekunamatira varwere.
God, help, now I pray with sincerity that you will grant the request of these handkerchiefs that's been placed here that the people has asked. Let your mercy be upon them.
Mwari batsirai zvino, ndinonamata nekuperera kuti mupindure zvikumbiro zvemachira aiswa pano. Kune vanhu vakumbira, ngoni dzenyu ngadzive pamusoro pavo.
Lord, we understand that Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer, and want to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person, granted.
Ishe, tinoziva kuti Andradzi Hicks vauya nemudzimai pano, akabhururuka nzira yese kubva kune imwe nzvimbo kuti azonamatirwa. Ane kenza, uye vaida kuziva kana vaizokwanisa kumuunza kuno. Ndinonamata Mwari kuti muponese upenyu hwemunhu iyeye. Zviitei.
My little nephew Mikey laying out of sick and vomiting with a high fever just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room.
Kamusukuru kangu Miki, avete uko achirwara nekurutsa nefiveri, achangosiya musuo. Ishe, ndinotenda kuti tava nemunamato wekutenda kuti matozvimisa, uye ndinokutendai. Ndichinzwa fiveri chibva pamukomana ndisati ndabuda muimba.
Now, Lord, thank you for all these things. Now it falls my lot to speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth.
Zvino Ishe, tinokutendai nekuda kwezvinhu zvose izvi. Zvino mungava wangu kuti nditaure pamusoro peshoko renyu. Tipei shoko renyu, Ishe. Shoko renyu ichokwadi.
Bless our souls and give us the grace that we need that we might draw it from the promises of God tonight in the word to sustain us through the rest of this week. Granted.
Ropafadzai moyo yedu. Mutipe nyasha dzatinoda kuitira kuti tidziwane kubva muvimbiso dzamwari manheru ano mushoko kuti raramisa muvhikirino rese. Zviitei.
Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building. Granted, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen.
Ropafadzai mufudzi wedu uyu, mweya wemhare, mudzimai wavo, nevana vavo, madhikoni, matrustee, nemunhu wose anopinda kana kubuda muchivakwa chino. Zviitei baba, muzita raJesu Kristu takumbira maropafadzo aya. Amen.
Now I want to read from two places of the writing of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1 to 3.
Zvino ndinoda kuverenga kubva munzvimbo mbiri dzezvinyorwa zvashe. Ndinoda kutanga kuverenga kubva mubhuku remapisarema, pisarema rechi 86, uye ndichada kuverenga kubva muna mutsvene Mateo, chitsauko 16. 1 kusvika 3.
I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it.
Zvino ndinoda kuverenga chikamu chepisarema iri, kwete rose, asi kudzika kusvika pamwe kundima 11. Zvino tidarikirei half yaro.
And I want to announce this, if I call it text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign.
Zvino ndinoda kuzivisa uyu, wandingati musoro wenyaya, ndisati ndaparidza pamusoro pawo. Nguva yekubatana nechiratidzo. Chiratidzo chenguva yekubatana.
That sounds kind of complicated. Uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time.
Zvinoita sezvisinganzwisisike. Kubatana, munoona. Nguva yekubatana, ndizvo zvazviri, iko zvino. Nechiratidzo, chenguva iyoyo yekubatana.
And the psalm, a prayer of David, the 86th psalm.
Muna mapisarema, muna mato wa Davida, pisarema rechi 86.
Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusts in thee.
Rerekai nzeve yenyu, O Jehovha, ndipindurei nokuti ndiri murombo nemushayiwi. Chengetai mweya wangu nokuti ndiri mutsvene. Haiwa Mwari wangu, ponesai muranda wenyu anovimba nemi.
Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Ndinzwirei ngoni, O Jehovha, nokuti ndinodana kwamuri zuva rose. Fadzai mweya womuranda wenyu, nokuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri, O Ishe wangu.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, attend to the voice of my supplication.
Nokuti imi Ishe, makanaka, munofarira kukanganwira, mune ngoni zhinji kune wose vanodana kwamuri. Rerekai nzeve yenyu, O Jehovha, kumunyengetero wangu. Teererai inzwi rekukumbira kwangu.
In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou will answer me.
Pazuva rekutambudzika kwangu, ndichadana kwamuri, nokuti muchandipindura.
Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me.
Oh, hazvina kunaka here? Muchandipindura.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name.
Hapana kafanana nemi pakati pavamwari, O Ishe. Uye hapana mabasa akafanana nebasa renyu. Ndudzi dzose dzamakaita dzichauya kuzonamata pamberi penyu, O Ishe. Imi mucharumbidza zita renyu.
For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone.
Nokuti imi muri mukuru, munoita zvinhu zvinoshamisa. Dimi Mwari oga.
Listen now.
Teererai zvino.
Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. Unite my heart to fear thy name.
Ndidzidzisei nzira yenyu, O Jehovha. Ndichafamba muzvokwadi yenyu. Batanidzai moyo wangu kuti nditye zita renyu. Kubatana, munoona. Batanidzai moyo wangu kuti nditye zita renyu.
I'm talking of uniting and time sign. Now in the 16th chapter of St. Matthew.
Ndiri kutaura pamusoro pekubatana nechiratidzo chenguva. Zvino muchitsauko 16 chamutsvene Mateo.
The Pharisees also with the Sadducees came tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven.
Vafarise navasaduse vakauya kuzomuyidza vakakumbira kwaari kuti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga.
And he answered and said to them, when it is evening you say, it will be fair weather, for the sky is red.
Asi akapindura akati kwavari, panguva yemadekwana munoti, kuchachena, nokuti denga rakatsvuka.
And in the morning, it will be lower, foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the time.
Zvino mangwanani munoti, nasi kwakaderera. Kuchasviba, nekuti denga rakatsvuka, richifiduka. Haiwa imi vanyengeri, munoziva kududzira zvinoonekwa mudenga, asi hamugoni kududzira zviratidzo zvenguva.
The Lord add his gracious blessings to the reading of this word.
Mwari awedzere maropafadzo ake azere nyasha pakuverengwa kweshoko iri.
Now, we're talking of this uniting. Uniting time, the sign of the uniting time.
Yeah.
See, Jesus was here in this last scripture reading, he was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time.
Zvino tiri kutaura pamusoro pekubatana uku, nguva yekubatana, chiratidzo chenguva yekubatana. Onai, Jesu aiva pano mugwaro ratapedzisira kuverenga. Ainge achitsiura vashumiri vezvinamato nekuda kwekusakwanisa kwavo kuziva nguva kana chiratidzo chenguva.
Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly so nobody could escape it.
Zvino chakagara chiri chinhu chikuru kuvanhu. Maona, kugona kuziva chiratidzo chenguva yauri kurarama mairi. Nokuti Mwari anonyatso zvinyora zvakajeka kuti pashaye anonzvenga.
Now ordinarily I'd go back and pick up from other ministers, servants of the Lord in the Bible time, like the sign of Noah's time, the sign of Daniel's time, and so forth, the different signs, but I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was.
Zvino pane zvemazuva ese, ndaingoenda kunotora kubva kune vamwe vashumiri, vamwe varanda vashe, munguva dzeBhaibheri, sechiratidzo munguva yaNoa. Chiratidzo chenguva yaDaniel nezvimwe zviratidzo zvakasiyana siyana. Asi ndinoda kusiya izvozvo manheru ano kuti tichengetedze nguva yekukwanisa. Asi yagara iri nzira yaMwari kuvapa chiratidzo chenguva chepanyama kuitira kuti munhu wese azive paiva nenguva.
And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my day.
Yeah.
If, It's very a great thing that we understand, see, without understanding.
Zvino vafarisi ava vaifanira kunge vakaziva nguva yavo. Vaifanira kunge vakaziva paiva nenguva. Akati pane imwe nzvimbo, dai maindiziva, mungadai makaziva zuva rangu. Maona, chinhu chikuru kuti tinzwisise. Maona, pasina kunzwisisa.
That's what they always referred to the prophets about. They said, and he had understanding by visions from the Lord. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets.
Ndizvo zvavaigara vachinongedza kuvaprofita pamusoro pazvo. Vakati, zvino aiwana kunzwisisa kubudikidza nezviratidzo kubva kunaShe. Uye shoko raShe raiuya kuvaprofita vakare. Munoona, vaiwana kunzwisisa kubudikidza neshoko raShe nevaprofita.
And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long, then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes and oh, there's many things that they did to show the sign that they were living in.
Uye zvadaro, vaprofita vopa chiratidzo. Semumwe murume akarara nerutivi rwake kwenguva refu, uye ndekutendeuka akarara norumwe rutivi. Mumwe murume akatokumura hanzu dzake, uye zvinhu zvakawanda zvavakaita kuti varatidze chiratidzo chavairarama machiri.
Now, we know that the God that made the heavens and earth and so on laid out his work that he would describe his time by signs, that same God lives today. Amen.
Uye zvino tinoziva kuti Mwari akagadzira matenga nenyika. Ndokugadzira basa rake kuitira kuti atsanangure nguva yake nechiratidzo. Mwari mumwe chete iyeye anorarama nhasi.
So we must be something as we see the time that we're living in, there must be something that somebody's overlooking somewhere.
Amen.
Because God would never let these things happen without giving us a definite sign that we're that we'd understand.
Saka tinofanira kuva chimwe chinhu. Patinenge tichiona nguva yatiri kurarama mairi, panofanira kunge paine chimwe chinhu chisiri kuonekwa nemwe munhu pane imwe nzvimbo. Maona, nokuti Mwari haangamboregedza zvinhu izvi zvichiitika tisina kumbopiwa chiratidzo chemazviro kwazvo chazvo chatinganzwisisa.
Now here is the thing today that the clergy, we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They thought that they were living pretty peaceful land, and so they wasn't looking for no Messiah.
Echino chinu nasi, chekuti vashumiri, atichiverenge zvakanaka. Zvakangoita sezva zvaiva kareko, havana kufunga kuti ndiyo yaiva nguva. Vaifunga kuti, vairarama murugare panguva iyoyo, saka hapana Mesiya wavaitsvaka.
And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night, when the people would be unaware of his coming.
Zvino Jesu akati, kuuya kwake kwaizova sembavha pausiku, apo vanhu vanenge vasingatarisire kuuya kwake.
But there were some of the virgins that went to meet him, half of them, had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight, to those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming.
Asi paiva nedzimwe mhandara dzakaenda kunosangana naye, chidimbu chavo, vaiva nemafuta mumwenje wavo, uye vakagadzirira. Vaiva vakatarisira chiratidzo ichocho. Zvino ndiye wandiri kutaura nezvake manheru ano. Maona, kune avo vari kutsvaga chiratidzo zvino, chiratidzo chekuuya kwake.
These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it.
Zviratidzo izvi zvakapiwa naShe zvinongopiwa kuvatendi bedzi. Vasingatendi havangatombozviona. Zvinongoenda nepamusoro pavo uye havambozviona.
And now just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now you know that's scriptural. That's exactly the truth.
Uye zvino, sechokwadi chekuti, ngirozi yamwari inogona kumira pa platform ino manheru ano, zvechokwadi sekutarisa kwandakakuitai, ndinogona kunge ndakatochitarisa, kana kuti munogona kunge makachitarisa, asi ndisingachione, kana kuti ndinogona kuchitarisa, uye imi musingachione. Zvino munoziva kuti zviri mumagwaro, izvo kwadi yakananga.
They saw, you know, Paul fell down, but they none of them could see that light. That light was right there. When John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there of clergymen and sages, great man.
Vakaona, munoziva kuti Paulo akawira pasi asi vamwe hapana muwawo akagona kuona chiedza ichocho. Chiedza ichochi chaivepo, Johani paakamira mberi kwemhomho nezviuru zvevashumiri. Nevatana, nevarume vakuru kunze kumenderekedzo dzerwizi.
And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice saying, this is my beloved Son in whom I am pleased to dwell. And nobody saw it but John. It was just for him.
Zvino Johani akati pachake, iye akapupura kuti akaona mweya waMwari uchidzika senjiva ndokuuya pamusoro pake. Uye inzwi richiti, uyu mwanakomana wangu, uyo wandinofarira kugara maari. Zvino hapana akachiona kunze kwaJohani. Maona, zvaingova zvake iye.
You notice how vivid the sight for the wise man. They looked, they were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education.
Makacherechedza here udzamu hwechiratidzo chevachenjeri. Vakatarisa, chaivapo, vaiva vaHebheru, vaisava vanzveri venyeredzi vekuIndia kwazvo. Vaiva vaHebheru, nokuti vaiva vaenda kumusoro ikoko munyika iyoyo vachidzidza zvekunzvera nyeredzi kuti vapedzise dzidzo yavo.
And when they looked towards Jerusalem, and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path of Hamsham and Japheth, of which race they come from, each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth.
Zvino pavakanga, vakatarisa kuJerusarema, uye vachiziva kuti vainge vaona nyeredzi nhatu idzi, kubva mudzinza remumwe nemumwe wavo, Rahami, Shemu naJafeti. Kunova kundudzi dzavo kwavakabva mumwe nomumwe uye vakaona nyeredzi idzi mudzinza ravo. Chaiva chiratidzo kwavari kuti kana nyeredzi idzi dzapinda mumutsara, Mesiya aiva panyika.
Oh my! No wonder they came. Where is he? Where is he, the born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he?
Oh, ini zvangu. Hazvishamise sei vakauya. Aripiko? Aripiko uyo mambo wevaJudha aberekwa? Takaona nyeredzi yake kumabvazuva, uye tauya kuzomunamata. Aripi?
They know that infant Messiah was laying somewhere because God gave them a sign of the time. That God and man were uniting together. What a unity! When God united himself in a human body.
Vaiziva kuti Mesiya anosvava urwu aiva arere pane imwe nzvimbo, nekuti Mwari akavapa chiratidzo chenguva, chekuti Mwari nemunhu vaivewo batana pamwe chete. Kubatana kwakadini, apo Mwari akazvibatanidza mumutumbi wemunhu.
The principle, the greatest of all the uniting that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretched forth his tent and tuck in humanity and become one of them, if you read. Unity. At once, that brought peace between God and man forever. How thankful we are.
Mutungamiri, kubatanidzwa kukurusa kwati kwakamboitwa, ndi apo Mwari aibatana nemunhu, ndokusiya ukuru wake wese wekuva Mwari, ndokutambanudza tende rake akapinza vanhu ndokuva mumwe wavo. kuzowadzikinura kubatana kwakaitei kwakaunza rugare pakati pavanhu naMwari nekusingaperi tinotenda zvakadini.
And signs was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people then day, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was.
Uye zviratidzo hazvina kutumirwa. Zvino chingofungai munhu wese nevachenjeri. Vanhu mumazuva iwayo vaishandisa nyeredzi kutarisa nguva. Paiva nenharirire yaienda pamusoro pedziro uye aienda ipapo onorindira. Zvino kana akaona dzimwe nyeredzi dzine mamwe mamiriro padzinenge dzichipfuura aiziva kuti dzaiva nguvai.
Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars.
Rangarirai mugwaro. Inguvai nharirire. Zvino nharirire yaidzoka yomuudza kuti dzaiva nguvai. Maona, vaichengeta nguva kubudikidza nenyeredzi.
Now isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line.
Zvino hazvishamise here kuti nyeredzi idzi dzaive dzakanyatsonangana mumutsara kuvarume vatatu ava. Uye hapana mumwe wakazviona. Munoona, dzakangonangana chaizvo mumutsara.
You can be so in line with the scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, three men were also united at the same time.
Zvino, unogona kunyatsonangana negwaro. Maona, nyeredzi idzi. Padzakapinda muhumwe, dzikazvibatanidza murundaza urwu, varume vatatu vakanga vakabatana panguva imwe cheteyo.
And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they are truth. The sign of the time.
Saka zvino, unogona kubatana naMwari, mushoko rake, kusvikira zvinhu izvi zvava majiro kwazvo. Uye uchigona kuzviona uchiziva kuti ichokwadi. Maona, chiratidzo chenguva.
You might look at old time, it's all nonsense, but to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word. And here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer, and that's who I'm addressing this to, is the believer. But the unbeliever never see it.
Unogona kuchipotsa, woti, hazvina maturo. Asi kwauri, handizvisina maturo. Kwauri, wakabatanidzwa neshoko, uye herino pano, zvinochiedza chemazviro kwazvo. Hama pet, pamunoona chiratidzo ichi, chichibatana nemutendi. Zvino ndiye wandiri kuudza izvi, mutendi, nokuti asingatendi, hambozvioni.
And what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall and yet many just ignore it and don't even see it at all. There's nothing to them at all. They don't notice it.
Zvino kungadai kuri kutsiurwa kwakadini, dai aiva panyika nhasi. Kuvashumiri vedu vazhinji nhasi uno vasingagoni kuverenga chiratidzo ichi. Zviratidzo zvatiri kuverenga zuva nezuva pano patabhenakiri nekuona zvinhu uye vamwe vari kuchiverenga nekuona chinyorwa pamadziro. Asi zvakadaro, vazhinji vanongozvifuratira uye havatombochiona zvachose. Hazvireve chinhu kwavari zvachose. Havachicherechedze.
Now, notice. That in this, he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened.
Zvino cherechedzai kuti mune izvi, kuti iye akanongedza kuzviratidzo zvendudzi. Zvino pavakamubvunza pamusoro peizvi, vaida zviratidzo. Zvino akavapa zviratidzo zvakaitika.
And they want to know where would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed them in many places through the scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens and earthly signs. He gave them signs, just constantly signs.
Zvino vaida kuziva kuti nyika yaizoguma rini nechaizova chiratidzo pamagumo. Zvino akavanongedzera nzvimbo dzakawanda kubudikidza negwaro pamusoro pezviratidzo zvendudzi, pamusoro pezviratidzo zvemuchadenga mumatenga nechiratidzo chepanyika. Akavapa chiratidzo nguva dzose.
And when he told them there in one place about a national sign, he said, when you see the nations, see, begin to gather around Jerusalem, see, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies.
Zvino paakavaudza kuti pane imwe nzvimbo pamusoro pechiratidzo chendudzi, akati, pamunoona ndudzi, moona dzichitanga kuunganira Jerusarema. Onai, zvadaro, tinoziva kuti nguva yekutambudzika kwavo yava kusvika, pamunoona Jerusarema yakombwa nehondo.
Now, before that they could do this, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city.
Zvino, vasati vagona kudaro, Mwari, nyika yaifanira kubatana. Tito, uyu mukuru wehondo yevaRoma, aifanira kubatanidza hondo dzake dzose, ouya mushure mekunge maJudha aya aramba chiratidzo chenguva chavakanga vapiwa naMwari. Ndiyo nguva iyo Tito akaunganidza mauto ake pamwe chete ndokuuya kuzotora guta.
First, there had to be a uniting of God's people, so called, against the word of God before that the nation could unite itself against God's people. The unity, the uniting together.
Pakutanga paifanira kuva nekubatanidzwa kwevanhu vaMwari vaidanwa izvozvo, vachipesana neshoko raMwari, nyika isati yagona kuzvibatanidza ichipesana nevanhu vaMwari. Maona kuku kubatanidzwa pamwe chete.
I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do.
Ndinotenda kuti tiri kurarama munguva huru yekubatana. Ndiri kudonhedza magetsi matsvuku aya nezviratidzo zvinopenya nezvose zvemadzimai maitiro avo, nevarume maitiro avo, nemachechi maitiro avo.
Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus.
Amen.
Uniting together and getting ready.
Ndichiratidza boka duku rino nemoyo wangu wese zvandinotenda kuti tiri kukwana mumutsara weshoko raMwari munguva huru ino yechiprofita. Kuya kwaIshe Jesu kwave kusvika, kubatanidza pamwe chete nekugadzirira.
Now, you see, before Titus united the nations of his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah.
Zvino munoona, Tito asati abatanidza ndudzi, hondo dzake pamwe chete, Israeri yakazvibatanidza pamwe chete ndokuzviunganidza kuti vasatende kuti Jesu aiva Mesiya.
They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it.
Vakamuramba, vakamudzinga, ndokumuroverera pamuchinjikwa, Zvino pavakaramba ruponeso rwavakatumirwa, vakabatana pamwe chete kuti vazviite.
Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour.
Amen.
They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in.
Zvino zvichengetei mufungwa dzenyu. Vakazvibatanidza pamwe chete kuti varambe mharidzo yenguva. Vaifanira kudaro. Zvino pavakaita izvozvo, zvino chiratidzo chenyika chakauya.
The nations begin to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death.
Nyika dzakatanga kuzvibatanidza. Tito akaunza hondo yake huru yevaRoma nemaGiriki. Vakakomberedza madziro eJerusarema ndokuvharira vanhu vaye imomo zvino. Vakafa nenzara.
They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground. They even boil one another's children and eat it. See? That they were mad people.
Vakadya makwati emiti. Josephus, munyori mukuru wenhoroondo. Anotiudza, vakafura uswa kubva pasi, vakatofashaidza vana vavo, vakavadya, munoona, sekunge vanhu vanopenga.
And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great master, Lord Jesus, tell them that.
Zvino pakupedzisira, apo Tito akanga akagara pazvikomo zvakakomberedza Jerusarema ipapo uye vanhu vaivamo vaifunga kuti vaiita kuda kwaMwari. Pavakaona hondo idzi dzichifora dzichipinda, vakanga varamba kunzwa tenzi mukuru Ishe Jesu akavaudza izvozvo.
There wasn't one of Christians caught in there, for they saw the sign and moved. See? They said, let Barnabas on the housetop come not down, let him that's in the field go back, get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath.
Hapana kana mumwe wemakristo akabatwa imomo, nokuti vakaona chiratidzo vakabva vabudamo. Maona, vakati regai avo vari pamatenga edzimba vasaburuke, kana uyu ari mumunda asadzoke, ngaasatore chokufuka chake. Asi tizirai muJudhea namatai kuti kutiza kwenyu kusave mumwaka wechando kana nezuva resabata.
Because in the winter time the hills would be full of snow, and on the Sabbath day the doors would close, the gates, and they'd be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about the, how God does those things if the Lord is willing.
Nokuti mumwaka wechando makomo anenge akazara chando. Uye nemusi weSabata, suo, masuo anenge akavharwa gedhi. Uye vaizowanikidzwa vari muchinhano ichocho. Maona, tinoda kusvika ipapo munguva pfupi pamusoro pe kuti Mwari anoita zvinhu izvozvo sei, kana Ishe achitendera.
Now they prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it.
Cherechedzai, zvino iye vakanamata kuti zvigozodaro, kuti zvisava saizvozvo. Jesu akavaudza kuti vanamatire izvozvo, uye hapana kana mumwe wavo wavakambobata imomo. Vakanga vaenda nokuti vakatarisa chiratidzo. Ndokubva vaenda, ndizvo zvega zvaivapo. Machurch nhasi anofanira zvakadini kuona chiratidzo chenguva yatiri kurarama mairi. Tiza nekukwanisa kwese kwaunako kuCalvary uwane upenyu, kwete kune imwe chechi asi kuna Jesu Kristu.
Unite yourself with him. And not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's him. You can't just pick anything. You've got to be positive that it's him. What a time of union.
Zvibatanidze naye, uye kwete nerimwe sangano, kana chimwe chitendwa chechechi. Batana na Kristu, uye iva nechokwadi kuti ndiye. Aungango tola chinu chese chese. Unofanira kuwa nechokwadi kuti ndiye. Inguwa yakadini yekubatana.
Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and draw themselves a league and made a motion among them that if any persons receive Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church.
Zino tinoona kuti vakaramba Mesia, ndoko zvibatanidza pamwe chete, vakazvigadzirira boka, vakaita chisungo pakati pavo, chokuti ani nani anogamuchira Jesu semuprofita, vaizodzingwa kubva muchechi.
Remember the blind boy that was set with blinded eyes, and the disciple said, who is seeing, him or his father or his mother? And Jesus said, in this case, neither, but that the works of God might be done, made known.
Yeah.
Munorangarira mukomana bofu, akabereko aende mbesu asingaone. Vadzidzi vakati, ndiani akatadza, iye kana baba vake, amai vake. Zvino Jesu akati, panyaya iyi, hapana, asi kuti mabasa aMwari aitwe, aziviswe.
And remember, they said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated.
Uye rangarirai. Vakati baba na mai vake havaigona kutaura. Vakati, vanoziva kuti uyu mwanakomana wedu, asi hatizive kuti akapodzwa sei. Nokuti maJudha akanga ati, munhu upi zvake aipupura kuti iye muprofita aizodzingwa kuchechi.
But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from and yet he give me eyesight.
Asi munoona mabasa aMwari aivai kuti mukomana uyu akanga asiriwe boka iroro. Zvino iye akati, zvino ndishamisa, kuti hamuzive kuti murume uyu anovhepi, asi andipa kuona nemeso.
Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well, and he could tell it because he had no strange tied to him from anywhere.
Amen.
He was the one the works was done on.
Amen.
And he certainly saw it for his first time in his life.
Maona, zvino aigona kuzvitaura. Munoona, aiva mabasa aMwari, akanga apodzwa, apora, zvino aigona kuzvitaura, nokuti akanga asina tambo dzakasungirwa paari kubva kupi zvako. Ndiye aiva aitirwa mabasa paari, uye akanyatsoona zvake kekutanga muupenyu hwake.
Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening.
Yeah.
Just the same thing.
Zvino maJudha akazvibatanidza achipesana naJesu nekupesana neumesiya wake, nemharidzo yake yeumesiya. Tinoona chinhu chimwe chetecho chichiitika, chingori chinhu chimwe chetecho.
Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself too, and the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word.
Amen.
Communism iri kubatana kuti iparadze church. Uye nzira yoga yainga mushure mekunge church yazvibatanidzawo zvakare mumubatanidzwa wemachurch. Mubatanidzwa wemachurch pasi pose kuramba nekuparadza mharidzo shoko.
They have turned down the word the churches have. They cannot accept it because it's against their denominational creed.
Vakaramba shoko. Church dzakadaro. Havagone kuri gamuchira nekuti rinopesana nechitendwa chavo chesangano.
No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people be, how many things would be foretold and happening, all the good signs that he promised of the last day, they cannot do it.
Zvisinei kuti ishongwe ngani dzemoto dzingaonekwe munedu pakati pevanhu, kana kuti vanhu vangani, zvinhu zvingani zvingafano taurwa kuti zvichaitika, zvoitika, nezviratidzo zvese zvakakura, zvakavimbisa, zvezuva rekupedzisira, havagoni kuzviita.
Therefore, they are uniting themselves now, and your pastor here, and many can tell you, is reading that they have the economical movement of the world. and is a Lutheran minister over it.
Nokudaro, vari kuzvibatanidza iye zvino, uye mufudzi wenyu pano, nevazhinji vanogona kukuudzai, vari kuverenga kuti vari kudaro. Vava nemubatanidzwa wemachechi pasi rose. Zvino pane mushumiri weLutheran ari kutungamira.
That if there comes a disaster, what happens in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom.
Kuitira kuti, kana pakaita tsaona munharaunda ino, kana tisina kubatana nemubatanidzwa uyu, zvino chechi yedu haizotenderwa kuva chechi, uye vanogona kuishandisa seimba yokuchengetera zvinhu.
Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister him any spiritual blessing, we could be shot for it.
Yes,
exactly right.
Kana kuti mumwe wedu, hama, akaona munhu achifa, kana kuti akuwadzwa, oedza kumupa chero ropafadzo remweya, tinogona kupfurwa nokuda kwazvo. Ndizvo chaizvo.
We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast?
Tinogona kupiwa makore gumi mujeri nokuda kwekushumira nenzira ipi zvayo. Nokuti hatisi nhengo yemubatanidzwa wemachechi uyu. Hamusi kuona munembo wechikara here? Maona? Maona?
Now we see this uniting time coming. See? Now what? And then the church has united itself against the message.
Yeah.
And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again.
Yeah.
That's exactly what it did in the first place.
Amen.
It repeats itself right back again.
Zvino, tinoona nguva yekubatanidzwa iyi ichiuya. Maona, zvino tarisai. Zvino chechi yazvibatanidza ichipikisa mharidzo. Uye kana yadaro, nyika dziri kuzvibatanidza mucommunism kuzoparadza chechi zvakare. Chaizvo zvayakaita pakutanga. Maona, inozvidzokororazve zvakare.
Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then the military, the national life, united itself together of other nations and come in and destroy the church.
Israel yaifanira kuramba mharidzo kutanga. Uye pavakaramba mharidzo, zvino mauto, upenyu hwenyika, wakazvibatanidza pamwe chete wedzimwe nyika, wakapinda ukaparadza chechi.
And today, they have turned down the message of the Lord Jesus.
Yeah.
And they have turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church.
Amen.
It has to be that way.
Zvino nhasi, varamba mharidzo yaShe Jesu, uye vairamba, uye zvino nguva yasvika, yekuti communism iri kubatanidza nyika pamwe chete, ichipesana nechechi. Onai, zvinofanira kudaro.
It's hard to say that. It was hard for them Jews to believe. They said, now come, brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray. And let Holy Father so-and-so, and Holy Father so-and-so, lead in prayer, close the gate.
Zvinorwadza kutaura. Zvakanga zvakaomera maJudha kuti vatende. Vakati, zvinouyai. Hama tiri kuona kuti Mwari wedu anesu, saka tichapinda mutemberi. Zvino tichanamata, toti baba vachene ningi ningi, na baba vachene ningi ningi, vatitungamirire mumunamato. Varai suo.
And Titus took his stand and stood right there for about a year or more. See? Right on guard, just starved them right out. There couldn't be a one of them even get outside the city. And they died, starved.
Zvino Tito akatora nzvimbo yake ndokuramba akamirapo kwenguva ingaita gore kana kupfuura. Munoona, akanyatsorinda ndokuvauraya nenzara. Hapana kana mumwe wavo aigona kubuda kunze kweguta. Ndokubva vafa nenzara.
And when he went in there and tore the walls out, the blood burst out and run like rivers down that way. Slaughtered everything was in there.
Zvino paakapinda imomo ndokuisa madziro pasi. Ropa rakajuja richimhanya senzizi zasi uko kwaakanga auraya zvese zvaiva imomo.
Now, the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And them ministers who were scourging, who were supposed to be posted on that and to tell the people that, instead of that, when Jesus stood up among them, they didn't even know. And try to make some kind of a rabbit foot, do us a trick, let us see how it's done, show us a sign, see?
Zvino ngirozi yaJehovha yakaprofita izvozvo shure mutestamende yekare ikataura kuti izvozvo zvaizoitika. Zvino vashumiri ava vaiva vafundisi vaifanira kunge vachiziva nezvazvo nekuudza vanhu pamusoro pazvo. Kunze kwekudaro, Jesu paakamira pakati pavo havana kana kutombomuziva. Vakaedza kuita zvakaita semachiripiti. Titiri munana, regatione kuti kuri zvinoitwa sei. Tiratidze chiratidzo. Maona.
And he said, well, I've done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day. They failed to see the sign of that day.
Zvino iye akati, ini, sei, iye akatoita zvinhu zvakawanda, asi havana kukwanisa kuzviona. Maona. Zvino pavakamuramba sevavo, maridzo yezuva iroro. Vakaramba maridzo yezuva iroro. Vakatadza kuona chiratidzo chezuva iroro.
And the sign of the Bible's prophecy was made before him, and they said, let's go in now. They were holy men. They were mad. You couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest.
Uye chiratidzo chechiprofita cheBhaibheri chakaitwa mberi kwavo. Ivo vakati, ngatipinde zvino. Vaiva varume vatsvene. Vaiva varume vekuti havaigona kuwana chavainongedza paupenyu hwavo. Havaigona kudaro vozova muprisit.
A priest would be killed and be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything.
Muprisita aiurayiwa, aitemwa nematombo kusvika afa, nekuda kwechero chinhu chidiki. Saka aifanira kurarama upenyu hutsvene hwakachena. Aisagona kudaro. Nekuti aitemwa nematombo nekuda kwechinhu chipi zvacho.
And now they were great men and holy men in the sight of the people, and yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages. We will go into his holy temple. That was God's holy temple. But you see, he'd been turned down in his holy temple.
Yes. Yeah.
Zvino vaiva varume vakuru nevarume vatsvene pamberi pevanhu. Asi zvakadaro. Vakapinda vakati, zvino tina Mwari, Mwari agara nesu kwemazera ose. Tichapinda mutemberi yake chene. Yaiva temberi chene ya Mwari. Asi munoona, akanga arambwa mutemberi yake chene. Maona.
We'll go into the house of the Lord. Now all of you Hebrews know that we are the chosen race. We are here and God is our God. God of Abraham, Isaac and Jacob. He's with us.
Tichapinda muimba yake. Zvino imi vaHebheru mose munoziva kuti ndisu rudzi rwakasarudzwa. Ndizvo zvatiri pano uye Mwari ndiMwari wedu, Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho anesu.
He will deliver some uncircumcised Philistines out there as it was, them Romans and Greeks. He will deliver us from that. Let's go into the house of the Lord.
Achatidzikinura kubva kuvaFiristia vasina kudzingiswa kunze uko sezvazvakambova. VaRoma nevaGiriki. Achati dzikinura kubva kuna izvozvo, ngatipindei muimba yaJehovha.
That sounds good, but what had they done? The builder of the house was in there in a form of a lowly Galilean carpenter, and they turned him down. But God had vindicated him of being his messenger of the hour and the branch, and they turned it down.
Zvinoratidzika zvakanaka, asi chii chavakanga vaita? Muvaki wemba aivamo. Muchimiro chemugaririye akazvininipisa. Vakamuramba. Apo Mwari akanga amusimbisa semutumwa wake wenguva. Nedavi. Vakariramba.
So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They had done it and God let this great army unite to destroy it.
Saka kunamata kwese, kuperera kwese, nezvipiriso zvavo zvese, hapana zvazvaireva kuna Mwari. Vakanga vazviita. Zvino Mwari vakatendera hondo huru kuti ibatane kuzoiparadza.
And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the Word of God. They don't want you to tell them about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with it. So communism is bombing to destroy just exactly like science did. And the Bible said they did.
Amen.
Exactly.
Zvino tinoona nhasi uno semachurch masangano nezvakadaro vachiramba shoko raMwari avadi kuti muvaudze pamusoro pezvinhu izvi uye science inogona kuzviratidza nemifananidzo nezvimwe zvinhu zvese asi zvakadaro avadi kuwana chokuita naro saka communism iri kugadzirwa kuti ivaparadze chaizvo sezvasa kunge itwawo naTito uye Bhaibheri rakati vachadaro chaizvo.
Ah, you see where we're in? The uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things.
Zvino munoona patiri kurarama, nguva yekubatana, patinoona zvinhu izvi zvichibatana, oh, sei, tinotadza kuona zvinhu izvozvo.
You can look in here in the scripture and see where that he promised that what he would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what he promised to do. We see it coming to pass.
Munogona kutarisa pano mumagwaro. Muona paakazvivimbisa zvaaizoita. Zvino tinozviona zvichiitika. Tinoona muchechi zvaakavimbisa kuzoita. Tinoona zvichiitika.
We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time.
Tinoona nyika dzichibatana pamwe chete. Tinoona maizimu achibatana pamwe chete. Tinoona machechi achibatana pamwe chete. Inguva yekubatana.
It's the hour of uniting. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. Even the government will receive it.
Yave nguva yekubatana ndiwo mweya wezera tinofanira kubatana zvose zvamunotaura pamusoro pazvo zvinofanira kunge zvakarongeka kunyange hurumende haizvigamuchiri.
You as a citizen, I tell you as a citizen, as a citizen of the United States, yep, you give me a check for $5, I'll be garrison, put my name on. See, I couldn't do it.
Munoziva, semugari, andigone semugari. Semugari umi United States, asi ini, okandipa cheki, yema dora mashanu, anditombo isa starangu ipapo. Maona, munoona, andigone kuzviita.
See, it's an uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast.
Maona, inguva yekubatana, zvese zvinofanira kupfuura nemubatanidzwa weimwe nzira. Uye mubatanidzwa uyu, ndiwo unounza munembo wechikara. Maona.
It's a uniting time. It's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together.
Inguva yekubatana, uye zviri kuendeka zvakananga ikoko. Unogona kutongozviona nemeso ako kana ukazvitarisa. Inguva yekubatana, apo zvinhu zvese zviri kubatana pamwe chete.
The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happened. We see the same thing now. Communism united to destroy the church. As the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God.
Mujuda, Majuda akazvibatanidza achipesana naJesu saMesia wavo, wavo. Nokudaro, tinoona zvakaitika. Tinoona zvimwe chetezvo zvino. Communism ichibatana kuzoparadza church. Muchure mekunge church yabatana mumubatanidzwa wemachurch pasi pose ichiedza kuparadza mharidzo shoko raMwari.
They tried to get rid of it. The only thing they can do is to draw themselves a council because they're separated. A little group here, the Methodists and Baptists, Lutheran and Presbyterian Church of Christ, so forth like that.
Vanoedza kuiparadza. Chinu choke chawano kula kuita, kuzi gaziri ya mbatanizwa, nukuti waka patsa nurwa, kaboka pano, the Methodist, neve Baptist, neve Lutheran, neve Presbyterian, the Church of Christ, richienda mberi shakadao.
They can't do nothing. Because this will be against this and this will be against that, and their doctrine is just as much different as the east is from the west.
Hapana chavanogona kuita ndokuti uyu anenge achipesana neuyu uyu achipesana nemumwe dzidziso dzavo dzakangosiyana sekumabvazuva nekumadokero. Maona havagoni kuzviita asi vachinge vangobatana pasi pemusoro mumwe chete mukuru vanawo vanenge vanawo. Ndo saka makatorike akanyatso batana ve Roma katorike.
Of course there in the unity the majority is the Roman Catholic, the Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholic. Now they unite together and that's really they stand together.
Ongo vari muhumwe, vari vakawanda vacho, ndive Roma katorike, va Greek ni mamwe, makatorike ha, havana kunyatso wanda, seve Roma katorike. Zvino vanhu batana pamwe chete, uye ndo saka vachimira pamwe chete.
No matter what takes place, that Pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a biker of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go.
Zvisine kuti chii chaitika. Papa iyeye ndiye musoro wezvinhu zvese. Maona. Zvisine nezvinotaurwa nemumwe munhu. Hakundike ndiye anomirira Mwari ndozvega, ndiye ari mushure maMwari, ndiye ane simba pamusoro pegehena, denga nepegatori. Maona, saka hapana chinhu chinogona kuitwa muchinano ichocho, chero zvataura ndizvo zvinofanira kuitwa.
Now the Protestants is making themselves a head just like that. And the Bible said there was an image made unto the beast. What is the image of something like it? Made like it.
Zvino maprotestant vari kuzvigadzirira musoro wakangofanana naiwoyo. Zvimwe chetezvo. Zvino Bhaibheri haritauri here kuti paiva nemufananidzo wakagadzirwa sewechikara. Mufananidzo chii? Chimwe chinhu chakaita saichocho, chakagadzirwa seichocho.
There is the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age is uniting. Uniting together. Now, try to destroy the message.
Echinoi icho, chinu chimwe chete. Chi, nekuzvibatani dzapamwe chete, zvino ndiwo mweya wezera, kubatana. Kubatana pamwe chete zvino, vachiedza kuparadza mharidzo.
How did they destroy it? How could they destroy the word of God? They can make it of non-effect. Not effective by taking traditions as they did back then in the beginning and making the word of God of no effect.
Vanoiparadza sei? Vangaparadza sei shoko raMwari? Vanogona kurishaisa maturo, kurishaisa simba, kubudikidza nekutora tsika semaitiro avakaita kare pamavambo, vachishaisa shoko raMwari simba.
See, they say, oh, that's really after all. You see what this infidel woman is trying to, she, I forget what her name is now, but I just call it. She, I'm trying to think of so many.
Onai vanoti. Oh, izvo chokwadi mushure mazvose muri kuona zviri kuedza kuitwa nemudzimai asingatendi uyu. Iye ndakanganwa zita rake zvino dai ndangogona kuridana. Iye ndiri kuedza kufunga zvakawandisa. Ndaifunga nezveuyu muzvari nations rimwe zuva ndinoshuva dai taiva nemumwe akadaro kuti asimuke. Ndiye akapinda mabhawa akanobvisa whisky ndokukandira panze zvikwangwani nezvinhu zvese zvakadaro. Sei pasingawanikwe mumwe mudzimai nhasi anosimuka saizvozvo obuda kunze ikoko kunobvarura mimwe mifananidzo yemadzimai asina kupfeka aya erudzi rwake nezvinhu zvakadaro izvozvo. Havasisina zvachose.
Now, but this woman, an infidel, who says that that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that.
Zvino asi mudzimai uyu asingatendi akataura kuti hazvisi mubumbiro remutemo wenyika kuti Bhaibheri riverengwe muzvikoro zvehurumende nezvinhu zvakadaro.
Now they also, have you noticed again, they're trying to say now, and great studiers of the scriptures said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong and never did come to pass.
Zvino ivo zvakare, macherechedza zvakare here, vari kuedza zvino kuti vanzveri vakuru vemagwaro vakati zviprofita zvizhinji zvakaprofitwa mubhaibheri zvakatsveyama zvachose uye hazvina kumboitika.
And you've heard that and read it, and they're trying to say everything, you see, they're trying to destroy the effect of that word.
Amen.
Zvino makanzwa nezvazvo mukazviverenga uye vari kuedza kuti zvinhu zvese munoona vari kuedza kuparadza simba reshoko iroro.
If they can only destroy and substitute for a creed of something that man has that seems in their eyes to be better than the word, then they destroy it with their tradition. And that's how they're trying to destroy the word of God by denominational politics.
Kana vakangogona chete kuparadza voritsivanisa nechitendwa kana chimwe chinhu chine vanhu chinoita sechiri nani pane shoko pameso avo, zvino vanoriparadza netsika dzavo uye ndiyo nzira yavari kuedza nayo kuparadza shoko ramwari nezvematongerwo avo emasangano.
Now each church has its own policy. The Church of Christ has this, the Christian Church has this, and the Baptist and Methodist and Presbyterian, they all have their different politics.
Zvino chechi yega yega ine utongi hwayo. Church of Christ ine hwayo. Christian Church ine hwayo. Neve Baptist, neve Methodist, ne Presbyterian. Vose vane utongi hwavo hwakasiyana siyana.
Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They got to do it now. See, this is a uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with.
Zvino vari kubva pana izvozvo. Nokuti vakapasanurana, munoona, vaisa kwanisa kudaro munguva dzapfuura, vanofanira kuzviita iye zvino. Honai, ino ndiyo nguva yekubatana, uye zvino vose vari kuzviisa pamwe chete, nekuzviunganidza, uye vogona zvavanobuda nazvo.
My, that's baking a loaf of bread out of the horse meat and garbage out of the can and whatever more you have together and water it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way
to do it. Ini zvangu, zvinoita sekubika chingwa, nenyama yebhiza, nemarara emubhini, nechero chipi chavanenge vabatanidza pamwe chete, vozvisanganisa pamwe chete, vokandira mbatatisi dzakaora, nezvimwe pamwe chete, muone zvamunobuda nazvo. Zviro kwazvo, hapana kana chandidona chazvo, kwete changamire, ndiyo nzira yavari kuita nayo.
They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believe he was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing.
Onai, vari kutora vanhu vanotenda kuti Jesu aiva ngano. Church inotenda kuti Jesu aiva munhu wengano. Mumwe wevamwe vanotenda kuti aiva muprofita. Mumwe anoti mazuva ezvishamiso akapfuura. Mumwe akati panogona kunge paine chinhu chakadaro.
And all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed?
Amen.
See? Now that's the kind of unity they got.
Uye zvose izvi pamwe chete, zvino Bhaibheri rakati, ko vaviri vangafamba sei pamwe chete, kunze kwokunge vawirirana. Maona, zvino ndiyo mhando yekubatana kwavainako.
And have some great holy father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says.
Amen.
Now they've got a Lutheran minister there.
Nekuwa nemwe baba mchene mkuru, wekuisa pamusoro pako. Zvino ipapo munowana mucherechedzo wechikara chaizvo sezvinotaura Bhaibheri. Zvino vave nemushumiri weLutheran mukuru wayo.
Well, we see it's uniting time. Same thing now, communism and all uniting together in the world and in the church and so forth, uniting together.
Zvakanaka, tinoona kuti inguva yekubatana chinhu chimwe chete zvino. Communism nezvose zvichibatana pamwe chete munyika uye muchechi nezvakadaro zvichibatana pamwe chete.
Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of sign. Did you know that?
Tarisai risikwa. Oh, ini zvangu. Risikwa, kana ukango tarisa risikwa, zvinoita zvimwe chetezvo. Risikwa ikarenda ramwari rezviratidzo. Maizviziva here?
Jesus told him to watch nature. The sea be roaring, see? And there'd be different things, and earthquakes in diverse places. national strife, signs in the heaven, signs on the earth. Everywhere there be signs at these coming times.
Jesu akavaudza kuti vatarise zvisikwa. Gungwa raizenge richiita ruzha rukuru. Maona, uye panenge paine zvinhu zvakasiyana nekudengenyeka munzvimbo dzakasiyana siyana. Kune tsana pakati pendudzi, zviratidzo muchadenga, zviratidzo panyika. Kwese kwese kunenge kuine zviratidzo zvenguva yekuuya.
What's the cloud? Before the cloud can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together. Make one big cloud.
Tarisa makore, makore asataunza dutu remvura. Muziva kuti zvinoitika sei? Makore akawanda maduku anoungana pamwe chete ogadzira gore rakakura.
This has got a bunch of wind going in, this other's got a bunch of wind going in, they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to.
Zvino iri rine kamhepo kari kurifuridza. Iri rimwe racho rine kamhepo kari kurifuridza. Zvino dzofuridza pamwe chete. Zvadaro dzinoita dutu. Maona, anobatana asati aita dutu. Anotofanira kudaro.
What dust and heat unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there. All of them getting together. They're uniting. Getting ready for their takeoff.
Tarisai madhadha nemasekwe, achizviunganidza pamwe chete asati abva munyika yavo. Munoona, anoungana pamwe chete, munogona kuaona achibhururuka kubva pachidziva ichi, kuenda pane chimwe, kubva pano kuenda apo, ese achiungana pamwe chete, ari kubatana, achigadzirira kuenda kwavo.
See, it's just that's nature, and God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God, that nature works according to his law.
Munoona zvakango zvisikwa, uye Mwari akasika zvisikwa, uye zvisikwa zvinoshanda neurongwa hwaMwari. Murau, murau waMwari usina kunyorwa, kuti zvisikwa zvinoshanda maererano nemurau wake.
Speaking at funeral service of the sap that goes down into the graves in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring. It's a law of God.
Seapo nchitaura pamariro, pamsoro pe upenyu, unenda zasi muguwa, kuzasi kwe muzi we muti, kuno gara ako kushikira parumuko mfumvudza. Murao wa Mwari.
There's no intelligence can make that sap go down there. You couldn't drain it out, you couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it.
Hapana ungwaru unogona kuita kuti muto iwoyo udzike zasi ikoko. Hawaigona kuhusheta kana kukama kubva imomo. Hapana imwe nzira iri nani yekuzviita pane inoshandiswa naMwari.
God got the perfect way, so when the leaf drops off, then he sends the sap down into the grave and hides it. It shows that hide me in the grave until what I last be fast.
Mwari ndivo vane nzira chaiyo. Saka shizha parinodona. Zvino iye anoendesa upenyu muguva ohuviga. SaJobho akati, ndivigei muguva kusvikira kutsamwa kwenyu kwapfuura.
It goes down there because it's a law of nature. Before frosting the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature.
Munoona, unoenda zasi ikoko nekuti murau wezvisikwa. Kusati kwaita chando. Ona emashizha achitanga kudona zvino. Sei, murau wezvisikwa.
Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader.
Madada anoungana pamwe chete, rimwe nerimwe rao, achiungana pamutungamiri wao. Imomo anoziva nerimwe nzira. Andizive kuti anozviita sei, asi anoziva kuti kamukono ako mutungamiri.
And that little fellow will all get together and rally right around him and rise right up in the air. He'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field.
Zvino kamuchinda ikako, ose anounganira pamwe chete, obhururuka achimuunganira, obva asimuka mumhepo, zvino iye asati ambobva pachidziva zvino. As anongoenda akananga ku Louisiana kana ku Texas sekukwanisa kwake kumunda wemupunga.
See, before there, they take to their flight to leave their home where they've been born that year. They unite together.
Amen.
Amen. Amen. There you are, rallying around a leader.
Maona, asata bururuka kuenda, kusia musha wao, waka perekerwa, gore iruru, ano batana pamwechete. Amen. Ezo kaizo, achiunganira mtungamiri wao.
The trouble of it is, the man, he don't know his leader.
Yeah.
They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit in the Word.
Dabudziko racho nderokuti munhu azive mutungamiri wake hongu changamire vanotevera sangano vanounganira mubishopi kana munhu asi havaunganire mutungamiri mweya muchene mushoko.
See, they say, oh well, I'm afraid I get a little fanatically, I'm afraid I get off on the wrong foot. Oh, there you are.
Maona vanoti, oh zvino ndinotya kuti ndingazotipengerekei, ndinotyira kuti ndingazorasika. Oh, Ezoka.
Buffalo ducks in there, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together. And nature does it.
Kokana dada digrikati, adingo fariri zano itamininga yake, aditendi kutindino mtevera. Unofane kugwamba ni chandu. Unopati kwa ikoko, kana ukareka kubururuka nevamwe pawanoenda. Rino zvibatanidza pamwe chete uye zvisikwa zvinodaro.
He unites themselves together, rallies themselves around their leader. They do the same thing.
Masekwe anozunganidza pamwe chete otevera mutungamiri wavo. Anoita zvimwe chete.
Did you ever notice bees are swarming? Bees will unite themselves together before they swarm, right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. What do they do? They unite. Before the swarm, exactly, every nature.
Makamboona here nyuchi, zichi bururuka zakawanda. Nyuchi zinoungana pamechete zisati za bururuka. Zinoungania mambokazi wadzo, ndizo cha izo. Zino kwa anuenda, izo zinoendao. Hongu, zinoitei, zinoungana zisati za bururuka, ndizo cha izo. Chisi kwa chese.
Fish unite themselves together before the spring run. Out in the ocean, you can find them, and then they probably call something for salmon.
Wove zinoungana pame chete sarza shambira mfumvudza. Kun zemugungwa, unogona kuzwana, zia ombe zatinoti humpies, wove salmon.
When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around, salt water, but they're actually freshwater fish.
Pazino kwira ikoko kushambira uku kusati kwauya. Unoziona dziri makumi ezviuru kunze mugungwa iroro dzichitenderera tenderera mvura dzine munyu asi chaizvo ihove dzemurwizi.
And here they come right up that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn.
Zvino pano dzinenge dzokwidza kumvura dzemurwizi kuti dziende kumaka kubereka. Dzinoenda kumusoro ikoko kunobereka. Shure kwemakore angaita mana oga oga, dzofa mushure mekunga dzichangova kukandira mazai.
And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing, you jump fish ladders and everything else, getting up there knowing they're going to their death.
Zvino dzinoziva kuti dziri kuenda ako kunofa, uye hapana chaunogona kudzimisa nacho. Dzinosvetuka manera ehove nezvimwe zvese, dzichienda kumusoro ikoko, dzichiziva kuti dzave kuenda kunofa.
But the law of nature makes them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law.
As murowe zvisikwa unozidaro dzichiziva kuti dzinoenda kumusoro ikoko kundokandira mazai mugomba dzofa zvinodiki pazinouya chimwe chinhu chinodzibatanidza pamwe chete zvino. Zoenda kunze kunyanza, kubatana, murau, aombo kwanisa kukunda murau wa Mwari.
Nations are breaking for the time now that we see that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance.
Nyika dziri kupamuka, yave nguva zvino yatiri kuona kuti vari kufanira kudaro. Tiri munguva yekuvhiringidzika kwenyika.
We see the nations are breaking relationship. Year by year we find this nation is swallowed up in communism. This is being swallowed up in communism.
Tiri kuona nyika dzichipatsanura ukama. Gore negore tinoona nyika iyi ichimedzwa mucommunism. Iyi ichimedzwa mucommunism.
And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over.
Amen.
It will stop.
Uye munyika medu muno chaimo yakakomberedzwa necommunism. Uye ichakunda. Munoona ichadaro. Hapana nzira yekuzvimisa.
Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people have rejected God and His Word.
Amen.
Yes, sir. So they're going to do it, and we see it right in process.
Sei, nechikonzero chimwe chete chakakutadzisai kumisa Tito. Vanhu varamba Mwari neshoko rake. Hongu changamire. Saka vari kuzodaro. Uye tiri kuzoona zvichitoitika.
I usually take a couple hours. I've already been about 30 minutes right now. See? But to get all this in, I'm just pushing. You study it when you get home.
Ini kazhinji ndinotora maawa akati kuti. Natova namaminitsi anenge makumi matatu izvino. Maona. Asi kuti zvese zvipinde, ndiri kungomanikidzira. Muzvinzvere kana mashika kumba.
Notice, they're right now in United. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do, see? And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have.
Cherechedzai, vari kubatana zvino. Unoti hama Branham, ichokwadi here. Vari kusvika pahonde Armageddon. Ndizvo chaizvo zvavachaita. Maona. Uye vari kuunganira izvozvo iye zvino. Ndosaka tine UN nezvose zvatinazvo.
The Western world is united against the Eastern world, communism and so forth. It's all united together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that.
Nyika dzekumavirira dziri kubatana dzichipesana nenyika dzekumabvazuva. Communism nezvakadaro. Zvose zviri kubatana pamwe chete. Machurch ari kubatana pamwe chete. Zvinhu zvese zviri kuita sezviri kubatana. Kubatana. Kuzvibatanidza pamwe chete. Tinozviona.
Also, what all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting.
Uyezve pakati pekubatana kwese uku kwenyika. Zviratidzo izvi. Zviratidzo zvenyika zvatinoona kunze kuno munyika. Kundengendeka munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nezvinhu zvakasiyana zvichibatana.
Bringing the world together. Bringing the people together. All the churches together. All these things. And while all this uniting has been going on, there is another uniting going on.
Amen.
Amen. That's what I want to point to you now.
Zvichiunza nyika pamwe chete. Zvichiunza vanhu pamwe chete. Machechi ose pamwe chete. Zvinhu zvose izvi zvino kubatana kweseuku pakuri kuendeka pane kume kubatana kuri kuitika. Amen. Ndiko kwandiri kuda kukunongedzai kwakuri zvino.
God is uniting His bride. He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's all right now. What's He uniting for? The rapture.
Mwari ari kubatanidza mwenga wake. Mwenga ari kuungana kubva kumabvazuva nekumadokero nekumaodzanyemba nekuchamembe. Pane nguva yekubatana iyo itoripo iko zvino. Ari kubatanira chii? Kubvutwa.
Amen. God's getting ready. Yes, sir. Uniting. What's He uniting with? With the Word.
Amen.
All heavens and earth will pass away, but my Word shall never pass away.
Amen. Mwari ari kumugadzirira. Hongu changamiri. Kubatanizwa. Ari kubatanizwa nei. Neshoko. Nokuti zvose denga nenyika. Richafura. Asi shoko rangu. Aringa tombofure.
She's uniting herself with the saith the Lord, regardless of what any denomination anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready.
Ari kuzvibatanidza pachake. Nezvanzi naJehovha. Zvisinei nezvinotaurwa nesangano ripi kana mumwe munhu ari kuzvibatanidza ari kugadzirira.
Ah, she is the bride. That's right, and she's united herself with her bridegroom. See, and the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
See, iye mwenga, ndizvo chaizvo, uye ari kuzvibatanidza nechikomba chake. Munoona zvino, chikomba ishoko. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama, rikagara pakati pedu.
And the church and the bride and the word is becoming so one until the very word itself is working out the works of the bride.
Zvino chechi nemwenga neshoko zviri kuva chinhu chimwe chete kusvikira shoko pacharo rave kuita mabasa echikomba. Amen. Muri kuzviona kubatana.
Not no more join the church, not more this, but free from everything and tied to Jesus Christ. It's the uniting time. God uniting his bride together. Bringing it back. Just exactly. Uniting the words of his promise.
Apasisina, join a church. Apasisina zveizvi. Asi tiza kubva kune zvose usungirirwe pana Jesu Kristo. Maona, inguva yekubatana, Mwari achibatanidza mwenga wake pamwe chete, kudzosa chaizvo izvo, achibatanidza mashoko evimbiso yake.
2 Thessalonians, 2 chapter, it says, 5 chapter, it says, the saints that are asleep in the dust of the earth will waken, and then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead, will unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there. Amen.
VaTesaronika vechipiri chitsauko 2 inoti chitsauko 5 ichi chinoti vatsvene vakavata muhuru wenyika vachamuka zvino tichabatana navo vapenyu neavo vanga vakafa tichabatana tisati tatombosvika kumusoro ikoko nokuti mwenga achange akakwana paachasvika ikoko.
The word that the living is united itself with the word and those that are gone already did that and all come together and make one great union of an uniting before going up there. Amen.
Avo vapenyu vari kuzvibatanidza neshoko neavo vakaenda kare vakatozviita. Zvino wese anouya pamwe chete kugadzira mubatanidzwa mumwe chete mukuru wekubatana tisati takwidza ikoko. Amen.
Communism has to rise, these other things has to rise, and the church has to unite itself out there for the nations, out there for the world council churches, and the bride has to unite itself under the word of God.
Communism, inofanira kusimuka. Zvimwe zvinhu zvese izvi, zvinofanira kusimuka. Uye chechi, inofanira kuzvibatanidza miri uko, apo avo, nenyika, kunze uko, kuitira mubatanidzwa wemachechi, pasi pose. Zvino mwenga unofanira kuzvibatanidza pasi peshoko raMwari.
In order to do that, God has sent down the heavenly sign and things that prove to the church. Amen.
Kuti zvidaro, Mwari akatumira pasi chiratidzo chekudenga nezvinhu zvinoratidza kuchechi sezvaakaita kunyika. Amen.
God, uniting time. Yes, sir. Oh, my. I remember, now there is a uniting of the Word, uniting back again, bringing back the faith that was once delivered to the saints, bringing back.
Mwari, nguwa yekubatana, ongu changamire, oo inizangu, zino rangarirai zino, pane kubatana kwe shoko, kubatana zakare, kudzosa, kutenda, kwa kambenge kwa piwa wachene, kudzosa.
This could only be done in this day. The only time it could be done is right now. It never was attacked anywhere else. They went off on denominational spree.
Kuti izvi zvaigo kwanisa kuitwa muzuva rino. Nguva yega zvaigona kuitwa ndeino. Harina kumborwiswa pamwe pese. Vakarasikira muzviito zvemasangano.
But now it don't belong no denominational spree. Because it's time for the uniting of men and women of every race, every color, other creed, everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word.
Asi zvino, harisi resangano ripi zvaro. Nokuti yave nguva yekubatana kwevarume nemadzimai vendudzi dzose ruvara rwose chitendwa chose zvinhu zvose pasi pa Kristu kubudikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene kudzokera kushoko.
Uniting time for the church. Oh my. Uniting of a word that's been scattered all abroad by these organizations.
Nguva yekubatana yekereke. Oh ini zvangu. Kubatanidza shoko rose rakaparadzirwa kwese kwese namasangano aya.
Ever since at Nicaea Rome, when they organized the first church, and they organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of churches.
Kubvira paNicaea Rome, pavakaita sangano rekutanga, uye vakaita sangano raRuther, vakaita sangano raWesley, vakaita mamwe machechi ose masangano.
And during that they had to adopt a creed. And then when God sent Satan mail, they could not receive it. Therefore, it was not possible until now.
Zvino mukudaro, vaifanira kubvuma chitendwa. Zvino kana Mwari akatumira chimwe chinhu, havaigona kuchigamuchira. Nokudaro, zvaisakwanisika kusvika zvino.
And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again. That it would be this way and it couldn't be no other time but this time.
Zvino Mwari akavimbisa mumazuva okupedzisira kuti kutenda kwemadzibaba kwaizodzoreredzwa kumwenga zvakare kuti zvaizoitika nenzira iyi uye yaisagona kuva imwe nguva asi nguva ino.
Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us in the signs and wonders of the Lord Jesus Christ and why he speaks to us that never fails to be perfectly over the God. Amen. 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 And we see what we're standing. Uniting time.
Tarisai chiratidzo chakadini kubva kudenga. Seshongo yemoto ichirembera pakati pedu nezviratidzo nemashura zvaishe Jesu Kristu. Uye paanenge achitaura nesu azvimbotadza kuva chaizvo izvo. Zvemaziro kwazvo. Amen. Zvino tinoona patakamira nguva yekubatana.
We see nations uniting, we see the world uniting, we see colonies uniting, we see the churches uniting, and we see God uniting himself with his bride until he and the church is the same thing.
Tinoona ndudzi dzichibatana, tinoona nyika ichibatana, tinoona communism ichibatana, tinoona machurch achibatana, uye tinoona Mwari achizvibatanidza nemweya wake kusvikira iye nechechi chava chinhu chimwe chete. Hareruya! Sepiramidi apo, ndizvo chaizvo.
Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since the early church age was a pillar of fire among the people. Never before since the early church age did you ever see the things that we're seeing today.
Kuzvibatanidza pamwe chete, Mwari achibatanidza. Sei, hazvina kumboitika kubvira pazera rechechi repamavambo, kuti shongo yemoto imbova pakati pevanhu. Hazvina kumboitika zvachose kubvira pazera rechechi repakutanga kuti vakamboona zvinhu zvatiri kuona nhasi uno.
And this was only made possible when God sent the seven seals and gave us the sign by it and sent seven angels down out of heaven and come to bring back that scattered word of that knowledge and tie it back into the word of God again to bring down his Holy Spirit.
You know, izvi zvakangokwaniswa bedzi Mwari paakatumira zvisimbiso zvinomwe ndokutipa chiratidzo kubudikidza nayo, ndokutumira ngirozi nomwe pasi kubva kudenga, ndokudzoka kuzodzosa shokoriya rakaparadzirwa mumasangano, ndokuzvisunganidza kudzoka kushokora Mwari zvakare, kuunza mweya wake mutsvene.
Jesus said, if ye abide me and my word in you, then ask what you will, it shall be done unto you.
Hallelujah.
Uniting the bride back with the word, which is God.
Jesu akati, kana mukagara mandiri neshoko rangu mamuri, zvino kumbirai chamunoda muchazviitirwa. Kubatanidza mwenga kudzoka kushoko rinova Mwari.
The church and the word, not church and the creed, church and the word. The bride and the word united together.
Chechi neshoko, kwete chechi nechitendwa. Chechi neshoko, mwenga neshoko, zvichibatanidzwa pamwe chete.
Oh my! What a restore back what? The faith of the original Pentecostal fathers. Have been scattered by Luther's group. Not Luther himself. Not Luther, not Wesley, not those great founders.
Oh, ini zangu. Zakadini, kudzorere zachi, kutenda kwe madzibaba ipakutanga, echipendekosti. Onai, vakanga vaparadzirwa neboka ra Rudha. Kwete Rudha pachake, kwete Rudha, kwete Wisiri, kwete vawami vakuru ava.
But after they were going away, there was a church raised up. And they, what they did with that then, they made an organization out of it. They set decrees and so forth, and away they went. Look at them today. Now they've come into that world council of churches.
Asi mushure mekunge vaenda, paiva nechechi yakamuka. Zino ivavo, zvavakaita naizvozvo zvino, vakaita sangano kubva mazviri. Vakagamuchira zvitendwa nezvakadaro, ndokuenda vakarasika. Zvino vatarisei nhasi uno, vapinda mumubatanidzwa wemachechi epasi pose. Uya.
Now you see, but in the last days, you see, we see things happening now that has never happened before.
Oh,
see, it's God's sign. And all this uniting is a time sign. Now we want to look at that carefully and be real sure that we get it.
Zino munoona, asi mumazuva ekupedzisira, munoona, tinoona zvinhu zvichiitika iko zvino zvisati zvakamboitika. Onai chiratidzo chamwari, uye kubatana kwese uku, chiratidzo chenguva. Zvino tinoda kunyatsozvinzvera, tive nechokwadi chakakwana kuti tazvibata.
Leaving to leave the true word for denominations, to accept creeds and opinions of different men instead of taking the word.
Mukusiya, vanosiya shoko rechokwadi kuenda kumasangano. Kuti vagamuchire zvitendwa nepfungwa dzevanhu vakasiyana siyana panzvimbo yekutora shoko.
Revelation 10 said the seventh angel's message.
Amen.
Now remember, that's right at the seven trumpets. And the seven angels blow seven trumpets. That's what we're coming to next.
Zvakazarwa 10 yakati, maridzo yemutumwa wechinomwe. Zvinorangarirai, ndipo pahwamanda nomwe chaipo. Uye pane ngirozi nomwe dziri kuridza hwamanda nomwe, ndipo patiri kusvika.
But remember, very specifically it said, the angel is not the seventh angel's trumpet, but the seventh angel's message.
Amen.
See? Not the trumpet angel, the message angel.
Yes.
Asi rangarirai paya, rakanyatso donongodza kuti ngirozi kwete hwamanda yengirozi yechinomwe asi maridzo yengirozi yechinomwe. Onai, kwete ngirozi yehwamanda, ngirozi yemaridzo.
See, the angel only sounded the trumpet, that seventh angel. The trumpet angel was this in the days of the message of the seventh angel, when his message is finished. See, that's the church age message.
Munoona, ngirozi yakangoridza hwamanda bedzi. Ngirozi iya yechinomwe, ngirozi yehwamanda. Asi apa panoti, nemazuva emaridzo yemutumwa wechinomwe, munoona, panoperera maridzo yake. Onai, imaridzo yezera rechechi.
And this time, then we will the message, not the trumpet, and the mystery of God that's written in the word should be finished.
Munguva iyi, zvino aizo, maridzo, kwete hwamanda, uye chakavanzika chamwari. Chakanyorwa muchoko chinofanira kupedzwa.
Now look what a day we're living in. Look at those seals, how that draw that scattered word of God. What Luther and all the rest of them, the great reformers that went forth, come right back and show them in the Bible, where there would be every man right to his spot. What he would do and what would happen to the church. What would he do and what would happen to the church. All these things he left off.
Zvino tarisai zuva ratiri kurarama mariri. Tarisai zvisimiso zviya. Kuti zvakaunganidza sei shoko ramwari riya rakanga raparadzirwa. Izo Rudha nevamwe vose, izo vavandudzi vakuru vakabuda vachienda ndokunyatsodzoka ndokuzviratidza mubhaibheri pavaiva munhu wese panzvimbo yake chaiyo zvaaizoita nezvaaizoitika kuchechi. Chii chaaizoita uye chii chaaizoitika kuchechi. Zvinhu zvese izvi zvaakasiya.
And then in the last days, when we know nothing about it, foretold us of a certain thing happening, even in the newspapers, and then picked it up and comes right down and reveals it as ties the mystery together.
Uye zvadaro, muzvare kupedzisira, pataisa ziva chimwe chete chazvo, ndokufano tudza kuti pane chimwe chinhu chaizoitika, kunyange mapepa nawo, nezvimwe vakazviona, zvonyatsouya, ndokuzozvizarura. Nekusunganidza zvakavanzika zvose pamwe chete.
Amen, brother. That's the plan to me. That's the new plan to us. Amen. What? Amen. I do care what people say, think that's right, but to me it's the truth.
Amen.
Amen. Amen. Hama, zvakaisondi nakira izozo. Kwandiri zvinonanganidza shoko. Andina basa kuti kana kuti ndine basa nezvinotaurwa nevanhu zvavanofunga ndizvozvo asi kwandiri izvo kwadi ndinozvitenda.
Like the wise man coming down from Babylon, this stream, where is he born, king of the Jews, he's on earth right now, we've got to find him, that's right.
Sevachenjeri vachiuya kubva kuBhabhironi vakadanidzira ari kupi uyo mambo weMajudha aberekwa ari panyika izvozvi tinofanira kumuwana ndizvo chaizvo.
Now I believe he's so close to coming, I can say, behold, the bridegroom cometh, and there the bridegroom cometh. Amen. 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 We're right at the time of the end. Oh, to the hour of the
uye ndinotenda kuti ari pedyosa nekusvika zvekuti ndinogona kuti tarirai chikomba chouya. Ndonzwa kudanidzira pakati peusiku. Amen. Tave panguva yekuguma chaiyo. Oh, ini zvangu. Nguva yatiri kurarama mairi.
What a day. What a time that we're living. This great mystery of God being finished. Bringing in the Godhead. Showing what it is. How these little isms. And one of them made him this. And somebody made him this. And somebody made him that.
Cherechedzai. Maona. Izuva rakadini, inguva yakadini yatiri kurarama, chakavanzika chamwari chikuru ichi, chichipedzwa, zvichiunza umwari, zvichiratidza zvauri, kuti maizi madiki aya, ndokuenda, ndokunomiita ichi, mumwe munhu, ndokumiita ichi, mumwe munhu, ndokumiita icho.
But the angel of the Lord come down and brought up all there is and pulled out that truth out of it and presented there it is, this is perfect as it can be. No other way you could go.
Asi ngirozi yaShe yakadzika ikazivisa maizimu avo ose ndokubuditsa zvokwadi iyoyo kubva mazviri ndokuzviunza zvinohezoka zvakanyatsonanga sezvazvinofanira kuva. Hapana imwe nzira yaungaenda nayo. Hezoka ndizvo zvaari.
See, serpent seed, all these different things have been so mysteriously amongst the people. See, what is it? He had, this is a sign.
To what? Unite. Onai, beu yenyoka. Zvinhu zvose zvakasiyana-siyana. Zvakanga zvisinganzwisisiki pakati pevanhu. Munoona, chii? Iye aiva, ichi, chiratidzo chekuitei. Kubatana.
What he said Malachi 4 would restore. Restore back the original Pentecostal faith. Back to the people with the same Pentecostal message, the same Pentecostal sign, the same Pentecostal evidence.
Akati kudini muna Malachi 4. Aizodzoreredza. Kudzoreredza kutenda kwechipentekosta kwepamavambo. Kudzoka kuvanhu vane mharidzo imwe chete yechipentekosta. Chiratidzo chimwe chete chechipentekosta. Simbiso imwe chete yechipentekosta.
The same God, the same power, the same teaching. Everything exactly was the vindication of the same pillar of fire. The shark saw down the river after the message. The same thing.
Amen. Mwari mumwe chete, simba rimwe chete, dzidziso imwe chete, zvinhu zvese zvichimwenderana nekusimbiswa kweshongwe yemoto imwe chete yakawisa Pauro pasi panzira inoenda kuDhamasiko pakati pedu nhasi ichiita zvinhu zvimwe chete zvaakaita muzuva iroro kubatana.
We see the nations uniting, we see the world uniting, we see the churches uniting, we see the bride uniting. Uniting with the word. Why? The word is God.
Tinoona ndudzi dzichibatana. Tinoona nyika ichibatana. Tinoona machechi achibatana. Tinoona mwenga uchibatana. Uchibatana neshoko. Sei, shoko ndimwari.
As the word, as the bridegroom being the word, and the bride being the hearer of the word, they come together in a union.
Uye seshoko, sechikomba, ari shoko, nemwenga, ari munzwe shoko, vanobatana muhumwe.
They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding. They become one. The word becomes you. You become the word.
Vanobatana semuchato. Munoona, vari kugadzirira muchato. Uye ivo, iwo vanova chinhu chimwe chete. Shoko rinobva rava iwe. Iwe unova shoko.
Jesus said that day, you know it, all the Father is, I am, all I am, you are, all you are, I am. That day, you know it, I am the Father, Father me, I am you, you and me.
Jesu akati, nezva iroro, muchazviziva, zvose zviri baba, ndiri, zvose zvandiri, muri, zvose zvamuri, ndiri, nezva iroro, muchaziva kuti ndiri muna baba, baba vari mandiri, ini ndiri mamuri, uye imi, muri mandiri.
See, that day, what is this day?
Amen.
Praise the Lord. We find out the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that.
Hallelujah.
Maona, ne, zuva iroro, zuva ripi, zuva rino. Tinoona zvakavanzika zvikuru zvamwari, zvichizarurwa. Oh, ndino zvifarira zvakadini.
What? How science and the word could not compare as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they can do it.
Oh, tarisai kuti science neshoko, hazvaienderana zvakadini, sezvazvave kuita nhasi. Vaisagona kudaro nguva yapfuura. Kungoti iye zvino vave kugona kuzviita.
Notice he says heavenly science. Heavenly science. Science and national science. Now they have a great science in the sky today. They have astronauts and everything.
Cherechedzai, akati, zviratidzo zvemuchadenga, zviratidzo zvemuchadenga, sainzi nezviratidzo zvenyika, zvinovave nezviratidzo zvikuru zvemuchadenga nhasi, vane maastronaut nezvose.
What do these astronauts do to the world science? It brings them fear. They don't know what time they just stand up something like that, just drop these bombs and we be no more.
Asi maastronaut aya, anoitei kunyika yesainzi. Anovaunzira zvakangosiyana avazive kuti inguva yavachatumira chinhu mudenga saizvozvo vongodonhedza mabhambu tobva tapera.
That's the signs that they got fearful sights in heaven. See? They've got them. Comet missiles and everything. All kinds of signs.
Maona, zvino ndizvo zviratidzo zvavainazvo. Zvionwa zvinotyisa mudenga. Maona, vanazvo. Zvombo zveatomic nezvose. Zviratidzo zvakangosiyana siyana.
You see where they signed this treaty the other day that they were going to not explore any more bombs out open, but now they're going under water and down on the ground testing just the same.
Munoona kwavakanyorerana chibvumirano ichi. Ichi zvarira kuti havachazoputitsira mabhambu zvakare kunze pari pamusoro, asi zvinovave kuenda pasi pemvura nepasi muvhu vachaedza zvakadaro.
It's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Well, we know you're doing it the same way over there.
Maona, vakanyorerana chibvumirano. Hatisi kuzozviita, kana imi mukati hamusi kuzozviita. Asi tichadzokera kumusha, tonozviita nenzira iyi. Isu tichiziva kuti imi muri kuita zvimwe chetezvo, muri kure ikoko.
It's just not a thing. It's just, there's not no trust among them. There's no nothing you can see. And everyone's scared of the other. That's the fearful sign.
Maona, hapana kana nechiripo. Kunongova, hapangori na ruimbo pakati pavo. Hapana chiripo. Unogona, maona, munhu wese ari kutya mumwe. Chiratidzo, chinotyisa.
Science and man and nations have produced a fearful sign in the sky. That's exactly right. Now, fearing one another.
Science nevanhu nenyika, zvakagadzira chiratidzo chinotyisa muchadenga. Ndizvo chaizvo. Zvino vari kutyanana.
There's been a heavenly sign give to the... See, now they got a sign in the heaven too, a fearful sign. A man and an astronaut might have an atomic missile that could drop and destroy the whole nation.
Zvino pakava nechiratidzo chekudenga, chakapiwa kune... Onai zvino, vane chiratidzo mudenga zvakare, chiratidzo chinotyisa, munhu ari muchitundu museri. Anogona kunge aine chombo cheatomic, uye anogona kuchikanda choparadza nyika yose.
Get up an astronaut and stand out there. There ain't nothing he can do. They can sure do it.
Anopina mchitundu msere. Omira kunze koko. Hapana chino atadza kuti vazviite. Zviro kwazvo vanogona kudaro.
Anytime they want to. They can bring her into dust if they want to, but in 15 minutes from now. And one can do the other in that way too.
Yeah.
So you see, that's, they got a sign. But that kind of sign makes them scared.
Ivo, nguva ipi zvaya vanoda kudaro. Vanogona kuiita huruva. Kana vachida, asi maminitsi gumi nemashanu kubva zvino, zvinogona kuitwa nemumwe, mumwewo neimwe nzira, zvakare. Saka munoona kuti vane chiratidzo. Asi mhando yechiratidzo ichocho inovavhundutsa.
They're uniting together, putting their powers together. The free world over there is putting its power together. The communism putting their power together in Russia. Everybody, but each one scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national signs.
Vari kubatana pamwe chete, vachiisa masimba avo pamwe chete, nyika yakasununguka, vari kuisa simba rayo pamwe chete, vecommunism, vachibatanidza simba ravo neRussia, munhu wese, asi mumwe anotya mumwewo zvakare. Onai chiratidzo chinotyisa, ndizvo chaizvo chaizvo. Zviratidzo zvenyika nezvimwe.
But the church has received a heavenly sign. An astronaut. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire that he was in the Old Testament, that he was when he met Saul on the road down there to Damascus, the same Jesus here today.
Asi chechi, yaka gamu chia chiratidzo chekudenga, chitundu msere. Amen. Jesu Kristo, muchimiro cheshongo yemoto, zvaiva mutestamende yakare, zvaive paka sangana na Sauro panzira inenda ku Damasiko, Jesu mumwe chete pano nasi.
And what does it do? Does it bring fear? It brings love. Amen. A uniting of one another. Amen. A feeling for one another.
Zvino inoitei. Inounza kutya here. Inounza rudo. Kubatana kwemumwe nemumwe. Amen. Kunzwirana.
It brings the love of God. Oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union is God.
Inounza rudo rwaMwari. Oh, kuti batanidza nekutiunza mutumbi waKristu muhumwe semwenga. Ndizvo zviri kuitika iye zvino kubatana kukuru uku. Mwari.
They're uniting themselves. One group here to fight the other. One group over here to fight the other. Here the church is standing between them. You watch what happens. They'll unite with them. That's exactly right. But now we find out that brings fear and frustration.
Vari kuzvibatanidza, rimwe boka pano kurwisa rimwewo, rimwe boka nechepano kurwisa rimwewo zvakare. Hepano church yakamira pakati pavo, imi tarisai zvichaitika, ichabatana navo, ndizvo chaizvo. Asi zvino, tinoona kuti zvinounza kutya nekushushikana.
But the church, the bride, is united by one God,
amen,
under one spirit. The Spirit of God, and one holy union of God, to be one holy bride to God. That's right. All together, unity of the body.
Asi chechi, mwenga, inobatanidzwa naMwari mumwe chete, pasi pemweya mumwe chete, mweya waMwari, mukubatana kuchene kwaMwari, kuva mwenga mumwe chete muchene kuna Mwari, ndizvo chaizvo, zvese pamwe chete, kubatanidzwa kwemutumbi.
The body waiting as a bride, as it is a bride, as we call ourselves a bride, for the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us, that we can hardly be away from one another. That's right.
Mutumbi wakamirira semwenga. Sezo uri mwenga. Sekuzvidana kwatinoita kuti mwenga. Kuitira nguva yekubatanidzwa kwemwenga, kereke iri kuuya pamwe chete, zvinofanira kungosika rudo pakati pedu, zvekuti hatigoni kugara takapatsanurana. Ndizvo chaizvo.
You don't have to beg people to pray. You don't have to beg them to worship God. You don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with him until there's nothing else.
Tinongo, haufanire kugombedzera vanhu kuti vanyengetere. Haufanire kuvagombedzera kuti vanamate Mwari. Haufanire kuvagombedzera kuti vaite zvakanaka. Vanongova murudo naye kusvikira hapasisina chimwe chinhu zvakare.
What do you think about a little girl, a real pretty little maid that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married.
Unofungei pamusoro pemusikana mudiki, mandara diki yakanyatsa kururama pachiso, iri kuzoroorwa nemumwe mukomana ane chiso chakanaka. Wairi murudo, rwakadzama naye, zvinoreva zvakanyanya kwaari kupfuurira upenyu hwake pachake, uye anobva aziva pakarepo kuti vari kuzororana.
As that wedding day approaches,
That little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to him. That's right.
Kana zva iri remuchato parinenge roswedera mandara diki iya ndikuudzei iri zvino kungofamba ichitenderera maona ari kungogadzirira zvinhu zvese anozvipira zvizere kwaari ndizvo chaizvo.
Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hidden in God through Christ, sealed in ever the Holy Spirit.
Zvese zvinofadza murume wake ndizvo zvaanongoda kuita. Zvino ndizvo zvinofanira kunge zvakaita chechi nhasi, kuti upenyu hwedu hunofanira kunge hwakanyatsovanzwa muna Mwari kubudikidza naKristu, hwakasimbiswa imomo nemweya mutsvene.
The thing I've been teaching to you here is telling you these signs and different things are happening. I haven't got time to do it now. Well, another message, the Lord willing.
Chinhu chandanga ndichikudzidzisai pano, kukuudzai pamusoro pezviradzo izvi nezvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika. Handina nguva yekuzviita zvino, ndichadaro mune imwe mharidzo ishe vachitendera.
But there's one little thing yet lacking in the church, and we want to get to that, and I'm right on the edge of it now. See, we want to get to that. If you got to do it, if you don't do it, that's just all. You must do it.
Asi pane chinhu chimwe chete chidiki chiri kushayikwa muchechi. Zvino tinochida kusvika ipapo, uye ndiri pamucheto wacho iye zvino. Munoona, tinoda kusvika kwachiri. Dai, munofanira kuzviita. Kana mukasazviita, ndizvo zvoga, munofanira kuzviita.
Oh, look, the united time is at hand, for God is getting the church together to be a rapture, to go to the wedding for the great union, when God and man will unite for eternity. When creatures of time unite with the eternal.
Nokuti tarirai. Nguva yekubatanidzwa yasvika, nekuti Mwari vari kuunza chechi pamwe chete kuitira kubvutwa iende kumuchato wekubatana kukuru. Apo Mwari nemunhu vachabatana nekusingaperi. Apo zvisikwa zvenguva zvichabatana nezvisikwa zvemunaziyenda nakuenda.
It was once done in the form of the Son of Man on earth, and he had to give his life to bring about a power to unite other men with the same power for the bride of Jesus Christ.
Amen. Zvakamboitika muchimiro chemwanakomana wemunhu panyika. Zvino aifanira kupira upenyu hwake kuti aunze simba rekubatanidza vamwe vanhu nesimba rimwe chete kuitira mwenga waJesu Kristu.
And now the church is uniting itself. The body of Christ is got itself free, cut away from every little fetter. Get yourself ready. Getting together. Union among them. Oh, love and joy. And the Holy Spirit moving among them. Oh, my, what a time.
You know, church, iri kuzvibatanidza kumutumbi waKristu. Yakazvisunungura kudamburwa kubva kungetani dzose duku. Ichizvigadzirira kuuya pamwe chete kubatana pakati pavo. Oh, rudo nerufaro nemweya mutsvene uchifamba pakati pavo. Oh, ini zvangu. Inguva yakadini.
As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything, how it unites itself together for its great push.
Patinoona madhadha achigadzirira, tinoona masekwe achigadzirira, tinoona chikara, nyuchi dzichigadzirira, tinoona makore achigadzirira kunaya, tinoona zvose kuti inozvibatanidza pamwe chete zvakadii, kuitira kusaidzira kukuru.
We see the League of Nations, of the nations together, uniting themselves in communism. We see them uniting themselves over here in the Western world.
Tinoona gungano renyika, renyika pamwe chete, dzichibatanidza mucommunism. Tinovaona vachibatanidza pamwe chete, kuno kunyika dzekumadokero.
We see the church uniting itself together, all these other souls. It's absolutely impossible. No other time could it be this way.
Tinoona church ichizunganidza pamwe chete, nedzimwe dzose idzi. Saka achitombokwanisika zvachose. Hapana imwe nguva yazvaigona kunge zvakadai.
It could have been this way 20 years ago. Could have been this way. Could have been this way 10 years ago. Has to be right now. See? Because these isms and things hadn't come to this place.
Hazvaigona kunge zvakadai makore makumi maviri apfuura. Hazvaigona kunge zvakadaro. Hazvaigona kunge zvakadai makore gumi apfuura. inofanira kunge iri nguva ino. Maona, nokuti maizim aya, nezvinhu zvakanga zvisina kusvika pakadai.
Now, wake up, shake yourself right quick, look out here where we're at.
Yeah.
Where are we? Like those wise men. We're right in line with this word.
Yeah.
And the light of the Lord is shining upon our path.
Zvino pepukai, zvizunguzei, nokukurumidza. Zvino motarisa kuno kwatiri, tiripi, sevachenjeri vai, tiri mumutsara neshoko rake, uye chiedza chaMwari chakavhenekera nzira yedu.
Glory be to God who give us Jesus Christ who we love and has brought us to this place. And we are His people, bought with the price of His blood. Oh, my.
Kubwinya kuna Mwari vari kumusoro-soro. Uye kubwinya kuna Mwari uye akatipa Jesu Kristo. Uye watinoda. Uye akatiunza kunzvimbo ino. Zvino patiri. Tiri vanhu vake. Vakatengwa nemutengo weropa rake. Oh, ini zvangu.
When the uniting time comes, we're looking as we unite with one another in the bonds of His Spirit. We see, can it be His Spirit? Show us His Spirit. What is it? It's His Word, and He is, that is the Spirit of the Word.
Nguva yekubatanidzwa painosvika, takatarisira patiri kubatana mumwe nemumwe muzvisungo zvemweya wake isu. Ungava mweya wake here? Hongu, mweya wake, sei uriwo, ishoko rake, uye ndiye, ndiwo mweya weshoko.
And when that spirit of promise comes upon you and vindicates and shows itself right here, is it the same spirit?
Zvino kana mweya iwoyo wevimbiso, wauya pamuri, wosimbisa nekuzviratidza, ipo pano, mweya mumwe chetewo here?
It was the one that was with Moses in the wilderness. It was the one that was upon Jesus Christ. He's the one that saw on the road to Damascus. He's the same yesterday, today, and forever, and He does the same thing.
Ndiwo uya waiva na Mozisi murenje. Ndiwo uya waiva pana Jesu Kristu. Ndiye uya akasangana na Sauro panzira yake ku Damasiko. Ndiye mwechete, zuro, nasi nekusingapere. Uye anoita zvimwechete.
And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms uniting, we see all these things, and now we see the bride uniting with the Word. Oh, my time! That the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for eternity.
Zvino tinoona ndudzi dzakabatana, tinoona machurch akabatana, tinoona communism yakabatana, tinoona maizim achibatana, tinoona zvinhu zvese izvi, uye zvino tinoona mwenga uchibatana neshoko. Oh, ini zvangu, yave nguva yekuti vatsvene vachamuka kuzobatana neavo vapenyu kuti vaende kunobatana naJesu Kristo munaziyenda nakuenda.
God help us everyone to unite with Christ tonight. We'll surrender up everything that we are, everything that we have, our whole soul, body, and mind to Jesus Christ and look for the time of that uniting.
Dai Mwari vatibatsira mumwe nemumwe kuti tibatane naKristu manheru ano, tichapira zvose zvatiri. Zvose zvatinazvo, mweya wedu wose, mutumbi nepfungwa kuna Jesu Kristu, totsvaga nguva yekubatana uku.
When the trumpet of God shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the dead in Christ shall rise and get over on the other shore yonder with the bride that's alive and be caught up together.
Apo hwamanda yaMwari icharira, uye nguva pachange pasisina. Apo mangwanani achapinda muna zienda na kuenda. Aka jeka nukunaka. Apo acheni wakafa muna Kristo. Vachamuka nekuungana kumendirikezo ziri miri. Ni mwenga mpenyu kuti vazoenda pamwechete.
Look at the uniting. God uniting the church with His Word. The Word with the church. That they both become the same. Say this will happen. Do this will happen. This is it. This is me before you. This is me proving it. This is me with you.
Tarisai pakubatana uku, Mwari achibatanidza chechi neshoko rake, shoko nechechi, kuti vose vobva vafanana, iti chakati, zvino chichaitika. Ita chakati, zvino chichaitika. Ndizvo chaizvo. Ndini mberi kwenyu, ndini ndiri kuzvisimbisa. Ndini ndinemi.
All right, we find that now the time comes when the trumpet sounds. And those sleeping saints back there, they cannot be made perfect without us. They're depending on us, Hebrews 11. And when they come together, they unite with the living.
Zvakanaka. Tinoona zvino kuti nguva inosvika yekuti wamanda irire uye vachene vaye vavete vakare havagoni kukwaniswa isu tisipo vakatomirira patiri vaHebheru 11 zvino pavanouya pamwe chete vanobatana nevapenyu.
The church uniting with the word, then the church and the word uniting together being coming on.
Church ichibatana neshoko zvadaro church neshoko zvinobatana kuva chinhu chimwe chete.
The dead saints with the living saints unite together to be one, and all going together to unite with Christ the honor for the wedding supper of the Lamb. It's the uniting time, and the signs are flying everywhere.
Vachene vakafa, nevachene vapenyu vachibatana pamwe chete, kuva mumwe, uye vose vachienda pamwe chete kunobatana naKristu, miri kumabiko emuchato weGwayana, yave nguva yekubatana, uye zviratidzo zviri kubhururuka kwese kwese. Zviratidzo zviri mundudzi, zviratidzo zviri mukomunizimu, zviratidzo munyika dzekumadokero, zviratidzo mubatanidzwa wemachechi. Uye chiratidzo chiri pano manheru ano, pasi pekufemera kwomweya mutsvene, uye shoko ramwari richizvisimbisa nekuzviita zvokwadi. Amen. Nguva yekubatana, chiratidzo chenguva yekubatana. Ngatikotamisei misoro yedu.
Lord Jesus, if my poor heart jumps for joy as I see the possibilities of me, a middle-aged man, but yet the possibilities of me seeing you come in this generation. To be alive, to stand here, and see when that trumpet sounds, he that's filthy is filthy still. He that's righteous is righteous still. He that's holy is holy still.
Ishe Jesu, moyo wangu pauri kusvetuka nemufaro, pandinoona kukwanisa, kwangu murume wezera repakati nepakati, asi kuzogona kwangu kukuonai muchizvarwa chino, kuva mupenyu, nekumira pano, nekuona pacharira hwamanda iya. Uyo wakaipa, acharamba akaipa. Uyo wakarurama, acharamba akarurama. Uyo mutsvene, acharamba ari mutsvene.
Oh, Lord God, to think of standing in a moment in a twinkle of an eye when the world won't know what's going on. But all of a sudden, you'll see appear before you your loved ones that's gone on and is coming to unite with you again.
Oh, Ishe Mwari. Zvino kuzvifunga isu takamira muchinguva sekubwaira kweziso. Apo nyika haizoziva zviri kuitika. Asi kamwe kamwe, uchaona mberi kwako, hama dzako dzinodikanwa, dzakafanotungamira, dzauya kuzobatana newe zvakare.
And we'll be changed in a moment in a twinkling of an eye, caught together to meet our Lord in the air, and I unite with him to be there forever, and never has to be out of his presence again.
Zvino tichashandurwa muchinguva mukubwaira kweziso totakurwa pamwe chete kunosangana naShe wedu muchadenga uye zvino tobatana naye kuzova kune kusingaperi uye tozoreka kubva muupo hwake zvakare.
What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united with one spirit. One spirit, the Holy Spirit, has got the word in his grip, comes in us.
Chinu chikuru zvakadini nhasi Ishe, kuziva kuti zvino takabatana semweya mumwe chete, mweya mumwe chete, mweya mutsvene, wakabatirira pashoko, anopinda matiri.
And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourselves to Jesus Christ.
Zvino chinu chikuru sei, mukana wakadini, wekusununguka kubva kunyika yose, kuzvibatanidza kuna Jesu Kristu.
And to think that someday in a physical form, with a body like his own glorious body, we will sit down at the table at the wedding supper and there be united in wedded marriage to him to live as bride and bridegroom through all times that is to come. Through a secret eternity.
Uye kufunga kuti rimwe zuva, muchimiro chinobatika, nemutumbi wakafana nemutumbi wake unobwinya. tichagara pasi, patafura pamabiko emuchato, zvino ipapo, tobatanidzwa nekuchata, mukuroorana naye, kurarama semwenga nechikomba, munguva dzose dzichauya, nemuna zienda nakuenda risingazoperi.
Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality that such hunger and thirst will set into the people. That you know, reading the newspapers, looking at phones, listening to the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing.
Ishe Mwari, ino ngaisangova pfungwa yekufungidzira kuvanhu. Asi ngaizove zvinonyatsobatika kusvikira nzara nenyota huru zvapinda muvanhu. Zvekuti ivo vachiverenga mapepa nawo avo nekutarisa pamusoro nekuteerera redio nenhau vachiona kuti inguva yekubatana zviratidzo zviri kuvaima.
Lord God, like we spoke of the women, what they are doing the last days, what the church is doing the last days, and what the church ages would be, and what the seals would be, all these other things.
Ishe Mwari, sekutaura kwatakaita pamusoro pemadzimai, zvavaizoita mumazuva ekupedzisira, zvaizoitwa nechurch mazuva ekupedzisira, uye zvaizova mazera echurch, nezvaizova zvisimbiso, zvimwe zvese izvi.
And we see as it was the days of Noah. We see as it was the days of Sodom and Lot when the angel of God made himself known in human flesh that eat the flesh of a cow and drank the milk from the cow and eat bread and stood there and could tell what was going on behind him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of Man.
Uye tinoona sezvazvaiva mumazuva aNoah. Tinoona sezvazvaiva mumazuva eSodoma naRoti. Apo ngirozi yaMwari yakazvizivisa mumutumbi wemunhu wakadya nyama yemombe nekunwa mukaka wemombe nekudya chingwa ndokumirapo achikwanisa kutaura zvakanga zvichiitika kumashure kwake. Zvino Jesu akati zvimwe chete zvichaitika pakuuya kwemwanakomana wemunhu.
Lord God, we've seen the pyramids, how we built it up there, and seen how we added these things to it, and find that we're at the end time waiting for the chief cornerstone.
Ishe Mwari, takaona piramidi, kuti tinoivaka sei kumusoro uko, uye tikaona kuwedzera kwatinoita zvinhu kwairi, ndokuona kuti tiri panguva yekuguma, takamirira dombo guru rakatesha.
Glory to God, we pray, Father, that you'll wake people up quickly now and gather us together with godly love and respect to Jesus Christ and to each other.
Mwari ngavabwinyiswe. Tinonamata, Baba, kuti mumutse vanhu nekuchimbidza zvino. Motiunganidza pamwe chete nerudo rune umwari noruremekedzo kuna Jesu Kristu nokune mumwe nemumwe.
If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, Lord God, unite me with you. Unite me with you. God bless you, brother. God bless you. You, yeah. Unite me with you, Lord. Yes. Oh,
kana paine vamwe pano manheru ano vasina tariro yakazorora mamuri, ungasimudze here ruoko rwako kuna Mwari woti, Ishe Mwari, ndibatanidzei nemi, ndibatanidzei nemi. Mwari akuropafadzei hama, Mwari akuropafadzei iwe, newe, iwe, hongu, ndibatanidzei nemi Ishe, hongu, oh ini zvangu.
Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel, they're united together. Israel from all over the world has come to unite themselves. They unite themselves and now they are a nation.
Nyika dziri kupamuka. Israel iri kupepuka. Tarisai, Israel uko. Yabatana pamwe chete. Israel, kubva pasi rese. Vauya kuzobatana. Kuti vazobatana. Uye zvinovave nyika.
They are a united nation with their own flag, own money, own the army, everything you see. It was they are now.
Vave nyika yakabatana. Vane mureza wavo vega. Nemari yavo, mauto avo, zvose. Kana vakambovapo, vavepo zvino.
Israel united. Rome is united. The church is united. And the bride is united. Amen. And the coming of that great union.
Israel yabatana. Roma yabatana. Church yabatana. Uye mwenga. Uri kubatana. Amen. uye kuya kubatana kukuru.
What is it? It's all moving up to that sign, that main capital sign, Jesus and his bride united as one.
Chii. Zose ziri kunongeza kuchiratidzo chiya, chiratidzo chikuru chiya, Jesu nemwenga wake vachibatana muhumwe.
Father God, grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to you in heart and spirit as they raise their hands, desiring that, Lord God, cleanse us and make us yours. Grant it, Lord.
Baba Mwari, ipai maropafadzo aya, adino kumbirira vanhu ava. Uye dai tabatanidzwa nemi mumwoyo nemumweya pavari kusimudza maoko avo vachizvishuvira. Ishe Mwari, tichenesei, mutiite venyu, zviitei Ishe.
That's all we know that we can do is ask. And then you said if we ask it and believe it, we should receive it. I'm looking for it, Lord. I thank you in Jesus Christ's name. Amen.
Ndizvo zvega zvatinoziva nekugona kuita. Kukumbira. Zvino makati, kana tikazvikumbira uye tichizvitenda, tinofanira kuzviwana. Ndiri kuzvitarisira Ishe. Ndinokutendai nemuzita raJesu Kristu. Amen.
Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti ndiye. Waka tanga kundira akatenga ugona sorwa hangu amuti wekarva ri.
Amen. Oh, ini zvangu.
Behold the bridegroom cometh. I hear the midnight cry. We'll go up with a shout as we all hold out to me in the sky.
Hallelujah.
Watch and pray, my brother, lest someone takes your crown. One lukewarm and backslider won't wear the marriage gown.
Taridai chikomba chouya. Ndonzwa kudanidzira pakati peusiku. Tichakwira nekudanidzira. Kana tikaramba tose takabatirira. Zvino tosangana naye muchadenga. Rindira nekunamata, hama yangu. Kuda mumwe angatore korona yako. Nokuti vanodziya navanodzokera shure. Havasi kuzopfeka hanzu yemuchato.
That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry. Not amongst the unbelieving world, it'll be a secret. But the believers who are looking for it.
Ndizvo chaizvo. Ngati gadzirirei kudanidzira kwepakati peusiku uku. Kunouya panguva yamusingafungidziri, pachave nekudanidzira, kwete pakati penyika yevasingatendi, kuchange kuri chakavanzika, asi vatendi vari kukutarisira.
You see the stars coming in line? Yeah. Yeah. See? What did it do? Just exactly like it did the first time. See? Here we are, the signs are coming.
Munoona nyeredzi, dzichipinda mumutsara. Maona, zvakabereka chii? Zvakangofanana nezvazvakava pakutanga. Honai, epano patava, zviratidzo zviri kuuya.
We see the signs appearing. All this blessed coming. Lo, behold the fig leaves. Now they come in green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Then gladly away we'll share the message of his blessed appearing.
Tinoona zviratidzo zvichionekwa zvekuuya kwake kwakakomborerwa. Zvino tarirai mashizha emuonde ave kusvibira. Vhangeri reumambo raenda kunyika dzose. Uye tave pedyo. Magumo ave kuoneka. Zvino nemufaro. Tichienda. Tichazivisa maridzo yekuonekwa kwake kwakaropafadzwa.
Is that right? Oh, tell the message of his blessed appearing. That's what we got to do.
Yeah.
Tell everybody. Get ready and prepare to meet God. Amen. I love him. Oh, how I love him.
Oh, zivisai maridzo yekuuya kwake kwakaropafadzwa. Ndizvo zvatinofanira kuita. Kuudza munhu wese, gadzirirai. Gadzirirai kusangana naMwari. Amen. Ndinomuda. Oh, ndinomuda zvakadini.
Hallelujah.
I will stand up on our feet now as we bid one another reach around and shake hands with somebody.
Zvino ngatisimukeni tsoka dzedu zvino patiri kuonekana. Tamanudza ruoko kune vakakupoteredza ukwazisane maoko nemumwe munhu. Woti,
usikatione kwasane maoko zvino. Usikatione patsuka dzaJesu. Usikatione.
You might have a call. I just need to be in his feet.
Rangarirai, unogona kudanwa, musangano wedu unotevera, unogona kunge uri patsoka dzake.
Oh, Mari, have an enemy. Usikationane.
I just think before we meet again, before we meet Sunday morning or Wednesday night, that may be the first thing you know, somebody's missing, this is missing, and they're gone.
Zvino chingofungai. Tisati taonana zvakare. Tisati taonana svondo mangwanani. Kana chitatu manheru. Zvinogona kuitika kuti. Chekutanga unoziva. Mumwe munhu asisipo. Uyo asisipo. Uye vaenda.
Oh, to think of your husband missing, or your wife missing, and John's wife missing, and over here the kids are missing. All happened once, took place. Then you're left behind.
Oh, kufunga kuti murume wako, asisipo. Kana kuti mudzimai wako, asisipo. Ne mudzimai wa John, asisipo. Uye kuno uko. Vana vasisipo. Zvese zvaitika. Chii chaitika? Zvino wasara.
Oh, what a weeping and wailing. What a loss of the toll of the sea. They cried to the rocks and the mountains, like Israel, going back into the city, to the temple. They prayed, but their prayers were too late. They rejected the message.
Oh, kuchema nekuungudza kwakadini? Apo vakarasika, vachiudzwa mutongo wavo. Vakachema kumatombo nemakomo, seIsraeri pakudzokera muguta, kutemberi. Vakanamata, asi minamato yavo yakanga yanonoka. Vakaramba maridzo.
Oh, brother, don't never do that. Whatever you do, stand gallant to the call. Yes, sir.
Oh, hama, usambofa wakadaro. Chero zvaunoita, mira wakashinga pachinangwa. Hongu changamiri.
Until we meet, we'll do this.
Zvino kusvika tionane, tichadai.
Tora zita raJesu newe, seno kubva pakufunganya kwese. Kana miedzo yakukomberedza yakaungana.
Unoita sei?
Fema zita iroro dzvene munamato. Zita rinokosha. Ori notapira, tariro enyika nemufaro wedenga. Zita rinokosha, ori notapira, tariro enyika nemufaro wedenga.
Ngati kotamise misoro yedu zvino, tichiimba. Mahongera.
Zita raJesu ticha wadama. Tochizvambarara takawira patsoka dzake. Mambo amadzimambo kudenga kugadza korona. Kana rwendo rwedu rwaguma.
Zvichadaro rimwe zuva.
O zita rinokosha. Zita rinokosha, o rinotapira.
Kusvikati onanezve, Mwari ave nemi.
Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rinokosha, o rinotapira, rinotapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga.